Tenda ama Carlson. No kwa Simon se ama ni azanzi bari munashi. Ndinonzi wadzimwe nguva kusada kusimuka kana ndichiteerera zvapupu zvinoshamisa izvi nezvimwewo sezvandanga ndichiteerera mangwanani ano. Uyezve hama yedu munhamo namatambudziko sematambudziko akapinda hama nehadzvanzi yedu yokubaptist. Iniwo ndaimbova mubaptist pachangu, mumissional baptist, uye ndichiziva zvazvinoreva kana hama dzako. Zvimwe chete zvakaitika kwandiri, hama dzangu dzakandiramba uye vakafunga kundidzinga nokuti vaiti ndava kupenga. Uye ndakaona kuti iye kazhinji ndakazvitaura namadimikira kana ndichipenga ndisiye ndakadaro, nokuti ndinofara sezvandiri kupfuura zvandaiita nepfungwa dzakakwana. Regai ndi zvino ifirosofi yangu yandinayo yangu, uye ndafarira chaizvo iyi nguva yokuva saizvozvi. Uye hama yeChurch of Christ ari pano sezvatinoidaidza tichiita kana kuti Campbellite. Uye ndinorangarira kuti vakanga vachirwisa zvakanyanya misangano iyi patakatanga, asi munoziva tinaye ainzi Pauro imwe nguva akanga akadarowo asi akazova mumwe wedu. Zvino ndinofunga kuti chavanotarira upenyu hwaunorarama zvayo zviri nane kundiraramira mharidzo pano kundiparidzira. Nguva yakapfuura muparidzi mukuru, murume akanaka kwazvo weFull Gospel, Mose munovaziva, ndinoimba kudaro, Reverend Booth Cliburn, paridza vhangeri mumitauro minomwe yakasiyana, vakachenjera kuenda inyanzvi muzivo. Zvino taifamba tose pane imwe nguva ivo nehama moneni, uye pane zvatanga tichitaurirana. Zvino ini ndaipesana nezvavaitaura, zvino vakacheuka ndokunditarira vakati, hauzivi bhaibheri rako, munoziva matauriro ehama Booth. Ndikati ichokwadi hama Booth, asi ndinoziva munyori waro zvakanyanya chaizvo. Nokudaro ndinoda munoziva, kwete kuti kuziva shoko rake ndihwo upenyu, asi kumuziva ndihwo upenyu ndizvo chaizvo maona. Kunyange ndikaziva shoko rake asi dai ndikamuziva, uye ndicho chokwadi. Mangwanani ano ndanga ndichimhoresana neboka iri rakanaka riri pano ravaparidzi, uye pano panga pakagarava handisi kuitira kuti ave anoonekwa, asi papinda hama yagara yechitema. Ndati kumunyori wangu ari pano, uyo ndiye mukristu chaiye. Andifungidzisa zvakanyanya hama Elder Smith aiva weChurch of God in Christ, ndinotenda kudaro. Ndaivaparidzira zvakanyanya ikoko, uye ndiri kutoona zvavaiva. Vairatidzika sehama iri pano iyi chete, ivo vaiva nendebvu chena dzapamuromo. Ndaipinda nomukova weseri, uye handikanganwi kutaura kwomukuru uyu. Aisitarisa mudenga, uye vatsvene vose vainge vachimba, munoziva. Aiva nomusikana aigara pakona, uye rwiyo rwandaidisa ndi Lift Him Up. Vose vaiuchira maoko maitire echipentekosti, munoaziva Lift Him Up. Vaindida uye ini ndaivadawo. Uye pataipinda vaiwanzogarapo nomusoro wavo wakadai izvi padesk vachivatarisa, munoziva. Vaiti pindai mukuru, chetaingowani. Hama iri pano, uye ndakazoziva ipapo kuti muimbi wenzimbo dzeivhangeri dzandinodisa mudzimai wake. Uye ndaedza kuratidza kwose kwandinokwanisa kuti aimbe, asi zvino akumbira kuti vasamudaidza, zvino ndinoziva zvazvinoreva. Asi ndichakumbira ndimene kana vachikwanisa vauye vaimbe. Zvino hamusimi here hadzvanzi yakaimba runonzi Shibahoi mamwe mangwanani kuChristian Businessman? Zvino ndinoimba kuti mudzimai wangu achauya vhiki ino, uye ndiroda kuti akunzwei nokuti ndakavhaira zvakanyanya. Uye mukasazviisa patepi zvichapedzerana. Ndinoda kuimba uku kwakanaka. Uye ndaisiudza vanhu handikwanisi kuimba, zvangu ndiri kure chaizvo kwazviri. Asi ndakati kana wasvika kudenga uchigara mumba yako huru, unoziva kumusoro ikoko. Ndakati pasi pegomo mukati mesango imomo panenge pane kaimba ipapo, inenge iri yangu. Zvino mamwe mangwanani ukabuda pavharanda wonzwa wakamira ipapo munhu achiimba, tsitsi dzinondishamisa, dzinofadza sei, dzakandiponesa. Amabranam vakakunda. Ini ndinenge ndakateerera ndichiedza kuimba ikoko. hama zangu za Kikristo uye oku inoemba kuti nokuhama yataratidzwa mangwana naano so mufundisi wechibhudha ari pano nokukwazisawo iwe shamwari yangu inokosha ndakashanda zvikuru kwete zvakanyanya navanhu vechibhudha kunyanya mucanada pakati pavanhu vokuchina uye ndakaona vari vanhu vanorudo uye vanofadza ndinorangarira mumwe murume wechibhudha kubva mutemberi yechibhudha akauya mumusangano Winnipeg uye aiva bofu vanhu vakatsonga vakanyanya vanhu vanofadza uye vaitendawo chokwadi kuti mwari mupodzi ndiri kumunamatira uye iye adzokorora kutaura kuti aida mwari sei pakare maziso ake akasvinudzwa munhu uye takava chishamiso chaicho nokudaro tinofarira munhu wose nani nani zvake zvino handina kumbova nenguva yakadai kumashure muchicago yokuti nditaure tichireva kuti hapana mharidzo yandingaedza kuunza nokuti varipo pano vaparidzi vanokwanisa kuparidza kundidarika asi zvazvo hamusi pano kunzwa mharidzo asi ndafunga kuti ingava nguva yakanaka kuti ndisangane navafundisi vechicago dunhu rino iri uye kuti ndizivane navo uye tijairane tose uye ndinotenda ishe kwazvo nenguva iyi nokuti ndakauya muguta rino kakawanda ndichitsigirwa nechechi imwe chete uye ndichitsigirwa nevechristian businessmen uye handina kuva nomukana wokutaura neboka rehama uyewo ndakafunga zvino pane zvakawanda zvinotevera shumiro seiyi zvinouya uye zvinofadza nezvisingafadzi kusvikira zvinova nyore kuti munhu aite maonero asiriwo ino ndinoda kutora maminetsi mashoma anotevera kuedza kutsanangura uye kuisa pachena kuhama dzangu kujekesa pandinokwanisa napo ina handina kukodzera uye handikwanisi kutaura nyaya ingabatsira vanhu vakadzidza handina dzidzo ndakaishayiwa asi ndaiva ishe ndinovada ino ishe vakandipa imwe nzirawo yokuponesa mweya nechipo chitsvene kuti tizadzise pakataira nokutadza kwavabereki vangu kundipa dzidzo munobva mumhuri yavarombo taiva vana gumi uye baba vaiva ndonda zvino handina kukwanisa kuwana dzidzo yechikoro saka zvino asi pakuzvarwa kwangu pane chinhu chakaitika chichiitwa namwari kuna mai nababa vangu uye makaverenga rungano rwangu uye naizvozvo ndinoedza kuisawo chidimbu changu pamwe chete nemi hama kukwezva vatadzi kuna Kristu uye iko zvino handitendi zvokufembera asi nguva dzose ndisati ndavhura shoko ndinoda kutaura kumusiki zvishoma kotamisei misoro yedu zvakare kwechinguva vedu anokosha muri mwari wedu ndikuswedera kwamuri takamiririra evhangeri pano pamberi pavana venyu vafudzi venyu uye nehama dzokutenda kumweko inofadza mwoyo wangu kunzwa varume ava vasina kunzwisiswa vakaiswa mumajeri nokuda kwoushe hwamwari tichiona kudaidza kwamuri kuita vana venyu mumazuva ano okupedzisira tinotenda baba kuti tiri kurarama magumo ezvose sokutaura kwomuprofita asi nenguva yamanheru pachava nechiedza uye tinotenda chaizvo kuti tiri nhume dzechiedza chikuru cheivhangeri chamakabvumira kuti nenyasha dzenyu titakure kusvika kumagumo enyika kwaenda rumutsiriro runo uye ndinonamata baba kuti kubva mumwoyo mangu mundibatsire kuti ndikwanise kutaura kuhama dzangu mangwanana ano donzo nechinangwa choupenyu hwangu kwamuri kuti vagonzwisisa
Perfect love and fellowship.
Chai kuti tigovano rudo rwakakwana kuyanana kubatana uye kushanda kwose kweevangeri.
For we asked it in Jesus' name.
Tinozvikumbira muzita raJesu akanamata kuti tive vamwe saiye nababa vake vaiva vamwe.
Leaving this that this will
itenda izvi kuti neizvi vanhu vose vachaziva kuti muri vateveri vangu kana mune rudo mumwe kune mumwe. Amen.
Now just and I hope
zvino ingo uye ndinovimba nokutenda kuti handikuremedzei hama nehadzvanzi neizvi. Asi ndinofunga kuti ndinoda kujekesa kuti mugorega kuzonzwa zvinotaurwa nomumwe mumafungiro ake. Ndakatsanangura kazhinji mune imwe misangano yavaparidzi asi ndiko kwokutanga kuboka reChicago. Uye ndinoda kuti mundinzwisise zvakanaka pane zvandiri kuedza kuita.
Blessed old gospel here the 26th
shoko dzvene pano pachitsauko 26 chebhuku ramabasa tinoverenga.
Naizvozvo
mambo Agrippa handina kuramba kuteerera chiratidzo chokudenga. Uyu tinoziva tose kuti ndipauro ari kutaura uye isu vaparidzi tose tinoda kunongedzera kwaari nokuti isu pamwe chete tinobvumirana kuti akanga ari muapostora kuchechi yamahedheni akadanwa namwari kuva chapupu kumahedheni. Pakanga paita mubvunzo pamaridzo yake kazhinji chinhu chose chisina kujairwa chikasimuka mibvunzo inovapo. Izvi ndinofunga kuti hapana chakaipa ipapo, zvakafanira kuti vanhu vabvunze. Uye ndinofunga kuti vafudzi dzimwe nguva vanochenjera zvinhu zvavanonzwa. Zvino ndinofunga kuti vane kodzero yokudaro nokuti kana ndichiziva kushandurwa kwezwi rinoti pastor rinoreva mufudzi, zvino nokudaro mufudzi kana mutariri weboka ravarume navakadzi raakaitwa mutariri nomweya mutsvene.
Zvino
anokodzero yokuziva chikafu chiri kudyiwa namakwai ake uye kwachiri kubva. Ndinofunga ane kodzero iyoyo.
Zvino
kana mufudzi dzimwe nguva kana vanhu vakaita sokuchenjerera hazvimbofaniri kunetsa ani zvake. Zvinofanira kutounza kuremekedza kumwoyo womunhu kumunhu akadaro angabvunzurudza. Uyewo kunyange kana usina chokwadi kuti wakamira zvakanaka haugoni kufamba nokutenda. Ukaisa mupfungwa dzako zvino izvi zvinoita sezvepfungwa pamwe zvinenge ndizvo izvo ndizvo asi hazvinei zvakanaka. Asi kana ukafunga kubva pakadzika pamwoyo wako kuti haukwanisi kusumuka patafura ipapo zvichida hauzokwanisi maona kono zvinyore zvakadaro unofanira kutenda, unofanira kuva nokutenda, unofanira kuva nokugutsikana. Zvino ungagutsikana sei nechinhu chausingazivi kwauri kuenda? Ndingadhiraivha sei munzira yandisina kumbofamba ndichimhanyisa kwazvo nomumakona ndisingazivi zvinotevera ndapfuura kona? Unofanira kuona kwauri kuenda kana kuti haungazivi mafambiro. Ndizvo zvinofanira kuita ani nani. Zvino paunokwanisa unoona nokuti zvazarurwa kwauri, zvino woziva kwaunoenda uye hapana chichakumisa. Uye ndinofunga kuti Pauro zvaaida kuudza Agrippa pano kuti iye aivaudza kuti kare ndaimbova mumwe wenyu. Uye ndinotenda kuti kana hama iyi yebhaptist ikaenda kuchechi yebhaptist mangwanani ano iye nomudzimai wake chinyangowa chapupu chavo, ini ndaimbova mumwe wenyu. Kana Church of Christ kana hama yecambelite vari pano vangaenda kuvanhu vavo. Ndinotenda ine zita riri nane vateveri vakristu ndivo madeedzerwa avo asi vanotevera dzidziso yaAlexander Campbell. Church of Christ yakabudawo munoziva nechikonzero chokuimba nokuridza ndizvozvo handizvo here? So kana vakadzokerako vanondoti ndaimbova mumwe wenyu.
And Paul goes back here to King Agrippa
nava Paulo anodzokera kuna mamba Agripa na Festo achiti ndaimbova mumwe wenyu ndaiva mufarisei wamafarisei. Akadzidziswa naGamarieri mudzidzisi mukuru aiziva maitiro nemirayiro yavo yose uye zvavaitenda nezvavaisatenda. Kana ini ndakatambudza chechi yamwari kusvika pakuiuraya. Akati ndaiva mutambudzi wezvinhu zvandiri kubvunzwa nezvazvo. Ndakagara ndichifunga kuti rufu rwaStefano rwakatambudza Pauro. Akaona kubwinya kwechiso chaStefano. Akatarira kudenga mavhinga achimutema kuti afe akati ndinoona Jesu amire kurudyi rwaMwari. Unoziva ungakwanisa kuuraya nhume asi haukwanisi kuuraya mharidzo yake chokwadi. Zvino mharidzo kunyange Stefano akanga aenda kundova naJesu asi mharidzo yake yakaenderera mberi nokuti Pauro akaramba achitaura nezvayo. Uye aiva mudiki pana vose uye asingakodzeri kuva mumwe wavo nokuti akaona uye akabatsira pakuuraya zvene uyu. Pauro sezvinoita varume vose pamberi pedare. Pauro akatora maitiro ake kumashure kubva pakutanga kusvikira paakanga ava ndokuzvitsanangura achizviratidza negwaro kuti maitiro ake akanga ari pashoko. Nyangwe zvaipesana namatendero avo asi akavaratidza kuti aiva magwaro. Nokudaro ndinofunga kuti isu chipi zvacho sokutaura kwangu kazhinji hama imi makambopinda mumisangano. Kana ndikazowanikwa ndichitaura zvinhu zvisiri mumagwaro, zvino ndinotenda ichokwadi kana hama ipi zvayo, tinofanira kutorana toti hazvisiri mubhaibheri. Maona, kana zviri mubhaibheri ungava nedudziro yakasiyana, asi kana zviri mumagwaro zvakanaka. Pauro aipa dudziro yake pane zvakanzi nomuprofita uye zvakanzi naMozisi zvaizoitika. Uye akaona Jesu panzira muchiratidzo. Jesu uyu akamudaidza. Zvaisafanira kuva zvinhu zvakaoma kumaJudha aya sezvaakati imi munokudzwa mambo Festo uye nezvimwewo. Akati zvingakushamisai here kuti Mwari amutse vakafa? Maona, kana muchiziva zvaakaita Mwari kare namagwaro, chokwadi munoziva kuti anokwanisa kumutsa vafi. Zvino akati akavaudza zvakaitika panzira achienda Damasco zvakaitika kuti vazive kuti Jesu iyeyu wavaiitira bongozozo rakanyanya pamusoro pokuparidza kwaaiita akanga ari Mwari mumwe chete wavainamata nguva dzose. Aiva navo murenje akavatungamirira ari chiedza chiya moto, shongwe yomoto yakavatungamirira. Uye akazviratidza kuna Pauro nenzira imwe chete sechiedza zvakare chakamupofomadza. Akati ndimi aniko Ishe? Akati ndimi Jesu waunotambudza uye zvakaoma kuti upfure zvibayiso. Aiedza kutsanangura kwavari kuti chaiva chii.
Uye
aedza kuvadzidzisa kuti zvaaiparidzira vanhu akanga ari Jesu Kristu aiva Mesiyasi uye kuti akafa Mwari akamumutsa zvichienderana nemagwaro. Uye kuti zvino akakwira kumusoro kudenga kuna Mwari Baba uye kuti iye aiva chapupu chokumuka kwake. Zvakare kuti mashure aya nezviratidzo nezvishamiso zvaishamisa kuvanhu zvakanga zvisiri zvitsva kumutendi weshoko chaiye nokuti Bhaibheri rakataura nezvazvo. Tarirai shure kuvaprofita kuti vakaprofita sei nezvokuuya kwaMesiyasi uye nezvaaizoita. Anokamina achakwakuka senondo muna Isaya 35 uye magwaro akasiyana-siyana aangadai akataura. Pano hatina pakanyorwa asi zvichida tikadzoka kumashure tinonongedzerwa kumari dzo yake pfupi pamberi pamadzimambo. Zvichida havana kumupa nguva kuteerera sezvamungaita kwandiri. Iye aitsanangura achiedza kuvaudza kuti Mwari wavainamata. Uye zvakare akati nenzira inonzi kupenga zvichireva upenzi munoona. nzira inonzi upenzi ndiyo nzira ndinonamata nayo mwari wamunonamata maona nenzira inonzi kupenga nechokwadi chokuti nhasi uno tikamira namacheche edu ataimbopinda Presbyterian, Katorike, Baptist nedzimwe tingataura zvimwe chete kwavari vanoti vanoda sokuisa hama muwadi yamapenzi kana zvimwe zvakadaro nenzira inonzi upenzi ndiko kunamata kwandinoita mwari wamadzibaba edu zvino chakanga chiri chapupu chikuru chakadini kuna Agrippa uye ari pakati petsananguro yake Agrippa akadanidzira akati Pauro Sauro unenge unoda kundiita mukristu tarisa kuti akajekesa magwaro zvakadini kunyange zvaipesana nesinagogi rake asi magwaro akanga ava pachena zvakanyanya kusvikira akati unenge unoda kundiita sezvauri Paulo akati ndaishuva dai maitwa seni kusiya kweketani idzi dzandinadzo maona asi kuva mutendi saiye navamwe manzwi kana ini ndinoshuva kuna mwari kuti muone kuzarurirwa sekwandinako namamwe mazwi ini ndinoshuva kuti deno madaro maona ndinoshuva kuti mudaro apo Festo ndinotenda kuti akamuudza kuti akanga adzidza zvakanyanya akanga ava kupenga asi akamuratidza kuti akanga asingapengi kuti iye aiziva zvaaiita zvino ndingataura izvi mangwanani ano hama ini ndinoda kurerekera kwete kuupenyu hwapauro asi kungotaurawo zvishoma nokuti varipo pano vazhinji vangangotaura mangwanani ano asi ndaida panguva ino kutaura izvi zvino ndinoshuva kuti chechi imwe neimwe sezvandanzwa muchitaura Bethel Temple, Independent Assembly of God nedzimwe dzakadaro ndinoshuva kuti dai mukaona zvandiri kuona dai maikwanisa ndinoshuva kuti dai maikwanisa kuona chiratidzo chandinoona zvino munozonzwisisa zvakanaka shumiro panakabuda muchechi yebaptist kuuya mupentecost nguva iyoyo Dr. Roy E. Davis vakanga vandigamuchira kupinda muchechi yemissionary baptist vakandiudza kuti ndakanga ndaita hope mupengo vakauya chiratidzo chashe uye chikataura neni uye munoziva kuti kutenda mukupodzwa kwavarwere kwaiva papi kwakanga kwakaderera kwazvo uye handina zvandaiziva nezvepentecost ndakanga ndanzwa kuti iboka ravatsvene vasingazvibati vachibuda rute sembwa mupengo uye vaiita zvokuvafuridza kuti vapembenuke uye nazvose zvakangodaro ndizvo chete zvandaiziva pamusoro pavanhu vepentecost vakati unofunga angakunzwa ndiani ndikati kana mwari achindituma kuriko kwaari kundituma uye ari pandiri kutumwa kwaari ndizvozvo unoona nokuti ndakati Dr. Davis ndakati kwakanga kusiri fananidzira ndakamira ndikamuona ndakadaro akandiudza nezvezviratidzo izvozvo ndinotenda zvikuru hama kuti zvipo nokudanwa kwake hazvishandurwi ndinozvitenda unoberekwa haungashanduki kuva zvausiri uye pose paunoedza kuzvishandura uri kuita munyengeri zvino mwari ngandife zvangu pakuti ndive munyengeri maona ngandive zvandiri uye zviri pachena zvinoonekwa zvino ipapo ngandive izvozvo zvino munhu wose anobva aziva woziva zvazviri zvino sezvamunoziva handina kudzidza chikoro sezvandareva zvino mudzidzo dzebhaibheri ndina asina zvaanoziva nofunga munozviziva maona uye kuti ndiri muparidzi ndinotoshaya kuti ndingazvidaidza sei kudaro nokuda kwokushayiwa dzidzo nokusakwanisa kutaura mazwi sezvaanoitwa nezvimwewo asi zvishoma zvandinoziva kusezivo yangu nezvashe jesu nenyasha dzake ndinoedza kugoverana nehama dzangu kwose kwose kugoverana izvi zvino asi pandakabuda mubaptist church inova chechi bedzi yandakanga ndiri nhengo kana kuti yandakagadzwa mairi uye ndakagadzwa mugore ra1933 muchechi yemissionary baptist kujeffersonville kuindiana chechi iyi bato resouthern baptist convention zvino panguva iyi pandakabuda ndikango zvino chechi yebaptist imwe neimwe yaiva nesimba rokuita zvainoda tose tinozviziva ine unokwanisa kuparidza chose chaunoda kana zvisigirwa neungano yako ichikwanisa kuzvitenda vanongo unoparidza zvaunoda uye ndinozvifarira izvi munoona nokuti ndinotenda ndizvo zvaiitwa navapostori nokuti musoro nzvimbo huru muchechi mufudzi tinozviziva izvi kuti mufudzi zvino kana izvi kana mumwe bishop kana mumwewo zvake achidzivisa kuzarurirwa kwomufudzi, zvino mwari angashanda sei muchechi yake? Haungazvinzwisisi. Kudaro ndine nokudaro pandakabudamo ndakasangana neboka rokutanga pakapodzwa mwana Beth Dotry paSt. Louis kuMissouri. Zvino yakanga iri Pentecostal United kana kuti Pentecostal Church inonzi Jesus Name paipinda mufudzi uyu, uye mwana wake akapodzwa. Taura pachena, ndakafunga kuti ndizvo zvakaita kuti ave muPentecost nokuti vaizviti Jesus Only. Ndiye ndaifunga kuti ndove Pentecost nokuti vaizvidaidza kudaro, uye ndaiti ndiwo waiva mutsauko. Zvino zvakanaka, kubva ipapo ndakaenda kuuya mumwe murume aiva nomusangano mukuru muSt. Louis, mufananidzo wacho unoonekwa imomo. Takapindira mukeo auditorium, uye manheru okutanga nechipiri vakapinda zviri gumi nezvina. Hatina kutombokwanisa vakatozoisa mapurisa pamukova kumisa vanhu kuti vasapinda. Tichibva ipapo takaenda kwaRichard T. Reed weBlessed Old Bible Hour Tabernacle kuJonesboro, aiva wesangano rimwe chete. Vapo takaenda kwaDr. G. H. Brown wesangano rakare iroro pa505 Victor Street muLittle Rock iri kuArkansas. Uye tichibva apo takaenda kumugano neGungwa kumadokero. Zvino pandakasvika kumadokero ndakapinda mumoto. Ndakazoona kuti pakanga pane mapoka akawanda amaPentecost mumasangano avo sezvatinazvo Baptist. Ana akanga akawanda kwazvo, akasiyana-siyana, vaivapo vakasiyana. Vaiva neAssembly of God, Church of God, nedzimwewo, neiyi, neiyo, nedzakasiyana-siyana. Uye dzichipesana, zvino vakanga vapamuka, uye vaisirana miganho. Dzimwe hama dzose dzikatanga kuuya kwandiri dzichiti, saka muri Jesus Only, ndokusaka muchishanda neboka iri? Ndikati, kwete, handizvidaidzi kudaro. Akati, sei muchidyidzana nawo? Ndikati, asi hazvindiiti mumwe wavo? Uye ndakati, ini ndinongovahama. Akati, hauzivi boka re, hauzivi kuti havana chavanacho kunze kwokuva boka ramagora nezvimwewo? Akazvigarira saizvo zvapo. Kari, zvino wati chii? Ndinosangana navanhu vano umwari chaihwo imomo, uye vanhu vamwari. Uye ndakati, ini handidi kuti vakaipa nokuti havana kudaro. Ndakaedza kuzvisiya zvakadaro ndisina rutivi rwandaitora. Zvino ndakatanga kuziva kuti chavaitenda chii, uye kuti kupesana kwavo kwaiva papi, uye kuti chii chakaita kuti vasiyane. Zvino ndakaona kuti mapoka maviri makuru acho, rimwe rainzi Jesus Only, rimwe richinzi Assemblies of God, vakabuda kana kuti vakaparadzana nokuda kwenyaya yokubhabhatidza nemvura. Vamwe vachishandisa Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene, vamwe vachishandisa zita raJesu. Zvino ndakatarisa ndikaona kumapoka ose kwaiva navarume vane mbiri varanda vamwari. Ndakafunga kuti Mwari, dei ndikaona vachibatana vaenderere mberi uye vave ne asi vasingaisi miganho voti hatiwadzani. Asi ndakaona mukati mavo kuti mweya wakaipa wakapinda pakati pavo ukakonzera ruvengo negodo panyaya dzavakanga vasingabvumirani. Ndakafunga kuti ndizvozvo chaizvo zvinodiwa naDiabolos, ndizvo chaizvo zvaanoda. Kana muchinongedzerana futi, iye anobva zorora zvake. Uye zvino pamagumo zvakazosvika pamangange. Mangange aya akaitwa paSeattle, muWashington, ringangova gore ra1946. Vamwe mangwanani ndakaunzwa pamusuo weimwe hotera yakafanana neino kuti tive nokudya kwamangwanani navamwe vaparidzi. Ndainyanya kutaura navarume vaviri vaiva vakuru vacho. Mumwe wainzi Dr. Ness. Ndofunga kuti imi hama dzeAssemblies of God munomurangarira. Aiva kunzvimbo yokumavirira kwemaodzanyemba, murume anozivikanwa, akachenjera, akadzidza, uye aimiririra Assemblies of God. Kuchiuyawo Dr. Schism wechechi inonzi United Pentecost. Ndinofunga imi hama dzeUnited Pentecost munovarangarira. Aibvawo kumatunhu emavirira kwemaodzanyemba ikoko, ndiye aiva mukuru nomutungamiriri wenzvimbo dziriko. Varume vaviri ava vakasangana, uye ndakanga ndichifanira kuzotaura navo nokuti zvinhu zvakanga zvaipa zvichinanga ini kubva kumativi ose. Ndakafunga kuti ndoita sei, ndingaita sei? Zvakanaka vakati zvakanaka unofanira kuti utore rutivi navava kanavo. Kana ukatora rutivi nove Jesus name unenge uri weJesus name. Kana watora rutivi nove Assemblies of God wosiya nanove Jesus name wawe Assemblies of God kana zvakada kufanana neizvi. Takasvika pachinano chokuti ndaifanira kuratidza pandakamira. Ndakanamata chaizvo mangwana nacho ndisandaenda ndikati Mwari ndibatsirei. Nokuti pana varume vaviri ava vanomukurumbira nezvuru zvavaranda. Iye makandituma nemharidzo. Zvino vose varanda venyu. Ndingatsamirana here nerimwe sangano iro richirwisa rimwe? Maoni. Ini handioni zvakanaka kuti ndidaro. Handifungi kuti kungava kuda kwaKristu kwandiri kuti ndidaro. Mwari ndibatsirei mundipe chimwe chokuita kana chimwe chokutaura. Handina mumwe wandaiva naye ndaitomira ndoga naShe Jesu bedzi mangwanani iwawo. Ndibedi guru rakatanga. Tinoda kuziva kuti uchaita sei, uchatora sarudzo ipi. Ndikati sarudzo yangu yakatoitwa. Kuti sarudzo yangu kumira pakati penyu ndisina bato randinomira naro ndoti takakundikirai mose tiri hama. Maona. Maona tiri hama. Maona. Ndakati ndakaedza kuverenga mabhuku ose andaikwanisa kuti ndione kuti zvakatanga sei izvi zvainzi dzidziso itsva uye kuti vakatsaurana sei uye kuti uyu akatanga nenzira iyi neiyo sei. Uye ndakati gakava riri pakati penyu ndakati ndizvo zvakaparadzanisa vatendi vapa Pentecost pazuva kumashure kwePentecost vakatanga kukakavadzana. Uye ndakati ndizvo zvinokonzera kupesana zvakare. Ndakati pangava netariro here yokuti muyanane pakati penyu imi hama. Chiripo here chingamiswa? Havana kukwanisa kupindura nokuti vakanga vachipesana zvakanyanya. Nozviva makore 15 kana 20 apfuura kuti zvakanga zvakaita sei nokuti rimwe boka rakanga rabuda mune rimwe uye paiva negakava guru kwazvo. Ndakati zvakanaka hama, hezvino zvandichaita. Mwari haana kunge andituma kubhabhatidza zvisinei. Iye akandituma kunamatira vana vake vanorwara. Ndakati zvino ndichanamatira vana vake vanorwara asi imi vaparidzi bhabhatidzai henyu. Ndakadaro. Ndakati zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu kuti munzwisise. Ndakati hama Ness, ava vanhu veJesus name, munotenda here kuti pavakataura nendimi vakagamuchira mweya mutsvene nokuita zvimwe chete zvamunoita imi muAssemblies of God? Ndakati hongu ndinozvitenda. Ndakati hama Sizi, munotenda here kuti veAssemblies of God vakataura nendimi waiva mweya mutsvene uye uchiita zvimwe chete sezvamakaita pamakaugamuchira? Ndakati hongu ndinotenda. Ndikati zvino Bhaibheri rakati Mwari anopa mweya mutsvene kuna vanomuteerera. Iye ani akamuteerera? Iye ani akamuteerera? Iye ani wenyu akamuteerera? Iye Mwari akakupai mose mweya mutsvene. Aona. Ndakati hama Sizi, mungati here hama Nesi havana mweya mutsvene? Ndakati kwete. Ndikati mungati here hama Sizi havana mweya mutsvene?
No.
Kwete. Maona, vaibvumirana kuti vose vaiva nomweya mutsvene. Asi munoona hazvirevi chinhu hama, hazvirevi chinhu. Ndakazonzwa mushure mekanguva nezvazvo. Ndichadzokera kunyaya yangu munguva pfupi. Hama yechifinish iri pano iyi kumashure kwokunge ndabva kuFinland uko Mwari akatipa sokufunga kwangu mumwe wemisangano mikuru. Kukamutswa mukomana akanga afa nezvimwe zvakawanda. Ndakasangana naye muStockholm kuSweden. Ndaiva naLouis Petra wechechi yePhiladelphia ikoko. Munhu waMwari anomukurumbira wechechi yePhiladelphia. Hama Gordon Lindsay vakanga ari panguva iyi ndinofunga. Handifungi kuti achiri kupinda ikoko asi akanga ari nhengo yeAssemblies of God. Uye Assemblies of God inonditsigira zvikuru pasi pose. Uye veFour Square vakabuda muAssemblies of God vanonditsigira zvikuru. VeOneness pasi pose ndivo vamwe vatsigiri vangu vakuru. Maona. Ndakamira ndakadaro ndichisiya zvinhu zvavaipikisana ndikasarudza kusatora rutivi panharo idzi kusvikira taona kuti tiri hama uye tauya pamwe chete uye tose tava kuona chinhu chimwe chete chatiri kuuya pachiri chikonzero nechinangwa chatiri kuitira izvozvo. Uye iwe unofanira kuyera chido nechinangwa kutanga. Kutanga tsvaga kuda kwaMwari woona chinangwa chako uyezoera donzo rako uona kuti rakanaka here sokutaura kwajesu muna Marko 11:24 kana ukati kugomo iri bva usingapokani mumwoyo mako nokana uchipokana mumwoyo mako kuti kuda kwamwari here uye kana donzo rako nechinangwa chako zvakaipa zvingafamba sei asi kana uchiziva kuti chinangwa chako chakanaka uye kuti kuda kwamwari uye chinangwa chako chakanaka zvinofanira kuitika izvozvo kana kuti mwari akataura zvisiri izvo ndicho chikonzero pandinomira ndichiparidza mumachechi handitauri zvinhu izvozvo paplatform nyaya idzodzo usiya zvakadaro maona zviri kwamuri varume maona ndiri pano kukubatsirai kuunza vanhu kuna kristu nechipo chitsvene unoona maona hazviiti kana mutsauko imi babatidzai henyu asi kana zvasvika zvisinei ndakadaidzwa mazita ose avaikwanisa ndakapiwa mazita handizivi kuti mangani kubva pakunzi mwanakomana wamwari ari munyama kusvika pakunzi diabolos chokwadi zvose asi seri kwazvo zvose ndiri hama yenyu mugari pamwe chete nemi muumambo hwamwari ndichishandira muumambo pamwe chete nemi mose zvino ichokwadi zvino kana zvakanaka uye muchifunga kuti tine nguva yakakwana ndinoda kukuudzai kuti takataurirana sei zvinganaka here hama kwakanguva hama nesi navamwe zvakanaka zvingangova zvishoma asi zvingangokubatsirai ndingangokubatsirai kunzwisisa zvimwe ndanyora pano zvimwe zvezvinhu zvandarangarira uye zvandatora pane zvakaitikapo uye zvino vakandibvunza kuti ndaitendei nezvetrinity ndaitenda here kuti kuna vana mwari vatatu hama tichisvika pane izvi ndinovimba kana ndapedza ticharamba tiri hama sedzanga tiri nguva dzose zvino ndinonzwa kuti ndine ngava kwamuri nokuti vanhu venyu vanouya kumisangano yangu zvino zvechokwadi handingadi kuti ani zvake aende anyengedzwa vanzotaurira vanhu vanondinyorera mibvunzo iri kunze kwezvandinoparidza paplatform munyori wangu ari pano uye nezvimwewo kana vandibvunza mubvunzo ko izvi kana izvo ndinoti bvunzai mufudzi wenyu maona nokuti kana akakutungamirira kusvika pauri zvino kusvika wagamuchira mweya mutsvene achaenderera mberi newe unoona iwe waona bvunza mufudzi wako nokuti zvinhu zvidiki saizvozvo zvinokonzera nyonganiso nokudaro ndinozvisiya munoona zvino ndakanzi ndiri murwisi wamasangano nahandizi ndinofunga kuti masangano anoshamisa asi kana urongwa hwesangano renyu hwaipa ndizvo zvandinopesana nazvo maona hazvinei kuti ndove oneness kana trinity kana ipi zvayo urongwa hwokuti munosvika pachinano imi zvino munoti tiri assemblies of god ndiani avo vari mhiri kwenzira hoi hama dzedu vanonzi united pentecostal zvakanaka ko avo vari apo hoi hama dzefour square o tiri hama dzakanaka tinoyanana zvikuru mumwe nomumwe munotenda zvimwe chete here hongu tinotenda zvakanaka zvinosei makaparadzana hama idzi zvinobhabhatidza nenzira iyi uye ava vanobhabhatidza nenzira iyi vano munyika nechiso chakatarisa pasi uye ava vanobhabhatidza sezvinoitwa kusouth africa hama zvino takasvika ipapo vakandibvunza mumwe boka rinobhabhatidza katatu chiso chakatsikitsira vamwe vanobhabhatidza katatu negotsi uye vakati ndikati munozviwana papi mwakati paakafa bhaibheri rakati akawira mberi vakati nokudaro nokufanira kuvanyudza kumeso ndakati zvakanaka kune rimwe boka ko imi vakati makambovigwa munhu kumeso kwakatarisa pasi here zvino munoziva chii vakapesana vakaita maboka maviri masangano maviri zvinonzwisa tsitsi hama ndizvo chaizvo zvinodiwa nadiabros ndizvo chaizvo zvaanoda hongu zvitorere munoona haisi apostolic faith mishe kana kuti kana vepentecostal assemblies rimwe divi hazvisizvo kuna vanhu vakanaka mumapoka ose sevari pano asi munoona chinokanganisa urongwa hwacho zvakaita sekatorike sezvandakataura kazhinji kana ari mukatorika achivimba nakristu paruponeso akaponeswa chokwadi izvozvo kana achivimba nechechi akarashika wenyu pahama dzepentecost zivai kuti kana tichitarisira chechi yepentecost kutiponesa tiri pakati pavanhu vanonzwisa tsitsi chaizvo ndizvozvo nokuti tarashika ndizvozvo si kana tichitarira kuna jesu kristu takaponeswa zvino nokutenda kwako chii mubasa rakapera uye zvinhu zvidiki izvi zvokuti uri webato ripi hazvipi mutsauko mukuru Zvino sezvandati kuhama Sizi kune hama Nesi kupindura mubvunzo wenyu, ndakati zvino handina divi randinotora hama, uye ndinoziva kana muchiri kukakavara mose makatsauka, kuti zviri nane kuti ndikanganise padzidziso yangu. Mwoyo wangu wakanaka pano kuipa mwoyo dzidziso yakanaka. Maona, ndakati chine basa kunyanya mamiriro mwoyo wako. Ndakaita tsika iyi yokuti ndizive izvi, kuti kana munhu hazvina mhosva kuti aitei uye kuti anopesana neni zvakadii kana kuti anotii pamusoro pangu, kana mumwoyo mangu kwete kuita somurayiro asi kubva pakadzika pamwoyo, kana ndisingagoni kuda munhu iyeye kufanana naani anani zvake, ndinobva ndaziva kuti pane chisina kunaka mukati mangu. Aona, izvozvo nokuti hazvinei kana hama yakauya nguva diki yapfuura hama yakatsonga yechurch of Christ. Iyewo akasvikomira akati, murume uyu ndidiabolos. Maona, akati anoti kuno mweya mutsvene. Akati hakuna zvakadaro. Iyo zvino vadzidzi vane gumi navaviri chete ndivo vakagamuchira mweya mutsvene, uye kupodzwa kwavarwere kwakapiwa kuapostori vane gumi navaviri. Akaendera mberi kwehafu yavo. Ndakati ndipewo nguva hama, ndinofunga unofanira kutipawo nguva kutsigira izvi. Maona, akati wati unotaura panotaura Bhaibheri uchinyarara parinonyarara. Iye akati ndizvo zvatinoita. Akati zvino wati vaapostori vane gumi navaviri chete ndivo vagamuchira mweya mutsvene. Bhaibheri rinoti paiva nezana namakumi maviri mumba yapamusoro pakauya mweya mutsvene. Ukandiudzawo here kuti Pauro akanga asina mweya mutsvene uye akaugamuchira kwapera nguva? Izvi zvaitika, waona. Zvinovati chipo chokupodzwa chakapiwa vaapostori vane gumi navaviri chete, asi Sitefano akaenda shure kwamazuva mashoma uye akanga asiri mumwe vane gumi navaviri. Akanga asiri muparidzi, aiva mudhikoni akaenda kusamariya akadzinga mweya yakaipa. Hama rakanga rakanyarara chaizvo pano pawanga uchida kuti rinyarare, uye zvapera. Asi ndakati ndinokuregerera pakunditi diabolosi, nokuti ndinoziva kuti wanga usingadi kudaro. Nopatakapedza akauya akati, pane chinhu chimwe chandingataura kuno mweya waKristu. Ndikati, zvino hama, ndiri chii, diabolosi kana kuti ndiri waKristu? Maona, asi ndinokuudzai izvi, onai, nokuti munhu akakwanisa kuona kuti ndaimuda nyangwe zvake yakakavara nokurambisisa uye achituka. Ndiri muvhimi uye ndinogara nemhuka dzesango upenyu hwangu hwose. Iye vanhu vakati, sei nguva iya yandakauraya bere riya nebanga? Maona, vakati wakanga usingaritye here? Ndikati, kwete, dei ndakanga ndichiritya ringadai rakandiuraya. Maona, asi onai, haungaribati kumeso. Unoziva kuti unotya here kana kwete? Kana ukatya bhiza, tarira zvarinokuita, rinokukava. Maona, haungari nyengedzi, unofanira kunge usingatyi zvechokwadi. Zvimwe chete naSatan, ndizvo zvazviri pakati pavanhu. Unofanira kuti ude vanhu, haungabati kumeso. Unofanira kuva norudo kana kuti zvauri zvichabuda pachena neimwe nguva. Maona, ndizvozvo. Unofanira kuda vanhu zvechokwadi, uye ivo vanoziva kana uchivada. Maona, pane chiripo pazviri. Nomurume uyu mazuva mashoma apfuura akaridzira mudzimai wangu runhare, akabvunza kuti hama Branham varipo here? Akati, kwete. Akati, zvisinei, pane chimwe chete chandingada kutaura. Ndakapokana navo padzidzo yeBhaibheri, asi ndinoti muranda waKristu. Anaka, zvino ndisandaenda akanditumira tsamba akati, ndiri kuuya, kana madzoka ndinoda kubhabhatidzwa nomweya mutsvene wamunotaura. Zvino munoona, kana mune dai ndakanga ndine maitiro okuti zvino hapana zvauri, sangano rako harina kunaka, uye imi mose vechurch of Christ hamuna kunaka, makaipa, muri vana diabolos, handaizokwanisa kubatsira murume iyeye. Uye dai ndakanga ndamuudza kuti ndinomuda ndisingarevesi mumwoyo mangu, angadai akazviziva. Izvo zvazviri kwauri, unofanira kurevesa mumwoyo mako. Pausiku hwandinouya papuratifomu pasi pesimba rokuziva zvakawanzika zvomwoyo, munoona, handifungi nezvazvo. Handidyi kubva nguva yedhina, ndinotsanya nokunamata, uye ndinoswera ndiri mumba nokuti akandivimbisa kuti achazviita. Nokudaro ndinoenda ndisina kupokana zvako, nokuti akazvivimbisa kuti achazviita. Nokudaro, munoona, ini zvangu ndinoziva kuti donzo rangu chii, chinangwa changu chii, kuti ushe hwamwari huenderere mberi. Kana munhu akaenda uku uko kana kuchechi ipi, chero achiuya kuna Kristu, hazvina mhosva kwandiri, uye ndizvo zviri mumwoyo mangu, munoona. Uye hazvinei kana tikandopinda Church of Christ, zvose zvakanaka, zvakarurama. Kana apinda chechi ipi, hazvinei kwandiri. Kana ndakwanisa kuti aponeswe mweya wake naKristu, ndizvo zvikuru. Ndakati, hama Nesi, kwete kutsvaga kusiyana. Zvino ndicharatidza zvakanaka here kushandisa ichi, hama. Ndakati ndinoda kutaura kuti uye kutsanangura, uye pane izvi ndinoda kuti kwamuri, hama, muri pano, Zvino musataura izvi kuungano dzenyu. Kana muchida uye ndiitirewo izvi, regai regai ndingova hama yenyu maona zvinoini, uye kana ndakatsauka ndiregererei. Asi ndinoda kukutsanangurirai ndichiona kuti pane mapoka ose pano mangwanani ano, vose veoneness uye veassemblies uyezve vanotenda Trinity. Ndinoda kutaura statement iyi. Ndinoda kutaura kuti mapoka ose akatsauka kana vachiri kukakavadzana mumwe nomumwe nokuti zvinangwa zvavo zvakaipa. Uye kana zvinangwa zvenyu zvakaipa, hazvinei kuti chido chenyu chii, asi kana chinangwa chenyu kuchido ichocho chakaipa, hapana chinobuda. Ndicho chokwadi. Vamwe vanhu vakati, hama Branham, muri weJesus only. Ndinoda kukuudzai kuti uku kukanganisa, and this way Jesus only. Mumwewo anoti, hama Branham, muri mutrinitarian here? Kwete changamire, handisi muwetrinity, ndiri mukristu. Aona ini handi izwiro kuti trinitarian haritombotaurwa nezvaro mubhaibheri, izwiro kuti trinity. Uye handitendi kuti kuna vana mwari vakasiyana vatatu. Ndinotenda kuti kuna mwari mumwe, mashandiro matatu, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndokusaka takarayirwa kubhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndinotenda kuti ndiMwari achizvideredza achidzika pasi. Zvino Mwari paakatanga kuzviratidza kumunhu aiva shongwe yomoto. Ndinozvitenda izvi, handide. Muverengi upi zvake weBhaibheri anoziva kuti shongwe yomoto yaiva murenje, yaiva Logos, ndiye mutumwa wesungano anova Kristu. Nokuti akati, ndinotenda kuna John 6, ndiko kwaakati Abrahama asati avapo akati ini ndaivapo, akanga ari mbiri. Zvino aiva Mwari mutsvene, kunyange munhu akabata gomo aifanira kuurawa. Maona zvakanaka. Zvino Mwari mumwe chete uyu wakaedza kushanda nzira yokudzoka pachake muchisikwa chake chaakasika. Zvino aigona kuuya padyo navo nokuti vakanga vane zvivi, uye ropa rembudzi nehwai hazvina kutombobvisa chivi. Tinozviziva, rakangoputira chivi. Zvino Mwari mumwe chete uyu waiva shongwe yomoto akava nyama nokuda kwomwanakomana wake, uye achigara mumutumbi wainzi tenzi Jesu Kristu. Bhaibheri rinoti maari munogara kuzara kwoumwari munyama. Uye Jesu akati muna zvakanaka, muna 1 Timotheo 3:16, hakuna angaramba kuti chakawanzika chaMwari chikuru kwazvo. Ndokana vachiti chikuru nemhaka yei, takafanira kuitei? Maona, chakawanzika chaMwari chikuru chokuti iye wakaratidzwa panyama uye akaonekwa nevatumwa ndokugamuchirwa mukubwinya nezvakadaro. Zvino akati muna John 14 kuna Thomas, kana waona ini, waona Baba. Uye sei uchiti tiratidzei Baba? Bhaibheri rinoti Mwari aiva muna Kristu achiyananisa nyika kwaari. Mwari haangavi vanhu vatatu, vana Mwari vatatu, kana Jesu haangavi Baba vake pachake, zvose pamwe chete. Maona, zvino munoona zvinoratidza kuti mapoka ose akatsauka kwazvo. Uye zvakare, kana mukatarisisa, hapana nzvimbo kana tiina vana Mwari vatatu tiri mahedheni. Zvino tinoziva izvozvo. Zvakambotaura mumwe muJudha kwandiri imwe nguva pandaitaura naye, akati ndoupi wavo ari Mwari wenyu? Ndoupi Mwari wenyu pakati paBaba, Mwanakomana kana Mweya Mutsvene? Wako ndoupi? Ini ndakati handizvo, hakuna vana Mwari vatatu. Akati haungakamuri kamuri Mwari kumuita vatatu ugomupa kumuJudha? Ndikati kwete, changamire. Ndakati pakapodzwa John Ryan upofu paFort Wayne, munoziva zvinorabhi ava pamisha kana kuFort Bendon Harbor. Akati haungakamuri Mwari kumuita vatatu ukamupa kumuJudha? Ndikati ndicho chokwadi, handidaro. Ndikati rabhi, zvingakuomera here kutenda vaprofita? Ndikati kwete. Ndikati muna Isaya 9:6 ari kutaura panoti, nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, zita rake richanzi Gota, Mwari Samasimba, Muchinda worugare. Akati aitaurwa ndi Mesiyasi. Ndikati zvino rabhi, ukama hwaMesiyasi naMwari hwakamira sei? Akati anenge ari Mwari. Izvo zvandaifunga. Inomunoona, ndizvozvo chaizvo, ndizvo zvaari. Uye ndakandiudzei zvino pakatadza Jesu kuzadzisa chaizvo zvakanzi navaprofita achaita. Akatanga kuchema ndokubuda. Akati naizvozvo John Ryan akazvisunudzwa. Maona, iwo akati hazvingaiti kuti mwari ave nomwana jehovha samasimba akaputira mudzimai zvakataurwa nomuprofita kuti achaita akasika chizenga cheropa uye zvichibva pachizenga cheropa iri ndipo pakabva mutumbi wakristu rabhi tarirai mutestamende yekare ndakadaro munhu paaienda kundoita chibayiro aitora gwayana aiziva kuti adarika mirayiro yamwari nokudaro aitora gwayana oreurura zvivi zvake gwayana robva raurawa apo mawaka ake ari pagwayana aireurura kuti anoziva kuti aifanira kufira zvivi zvake asi gwayana raitora nzvimbo yake zvino ropa raideurwa uye akabata gwayana kusvikira ava kunzwa upenyu hwaro hwava kubuda roomesa mutezo zvino muprisita sezvatinoziva aidira ropa mumoto paaritari yendarira yokutongwa zvino ndakati murume uyu aibva ipapo achiziva kuti gwayana ratora nzvimbo yake asi aidzokera nemifungo mimwe chete yaakauya ainayo maona nokuti hazvaikwanisa kubvisa chivi munoona munhu kana anatswa haasisina ndangariro yezvivi kare paiva nechibayiro chaiitwa kamwe pagore asi ndakadaro iko zvino inguva yokuti munamati kana asukwa haasisina ndangariro yezvivi nokuti onai rabhi upenyu huya hunotangira muchizenga chinobva kumurume chobatana nechomukadzi pobuda zai asi mhambo inokwanisa kukandira zai asi kana isina jongwe haitsotsonyi ndikati zvino mwari mukurukuru anozadza nguva nedenga rose akadzika kuva chizenga mumimba yomudzimai ndakati zvakadaro kana taponeswa nhasi jesu akanga asiri mujudha kana muhedheni nokuti zai rakabudisa mutumbi wenyama chete muropa ndimo maiva noupenyu nokudaro bhaibheri rinoti takaponeswa neropa ramwari akanga asiri mujudha kana muhedheni aiva mwari zvino kana tichiuya paaritari tichiisa maoko edu nokutenda pamusoro wake tinonzwa kutambudzika nokurwadziwa kwaiva pakarivhari iyo tereurura zvivi zvedu kuti takatadza uye kuti akatifira ipapo munoona ndakati ropa regwayana haraikwanisa kudzoka pane izvi ropa rakachizenga chakapamurwa noupenyu hwakadururwa pakupamurwa kwechizenga cheropa rakabva pagwayana haraikwanisa kudzoka pamunamati nokuti hwaiva upenyu hwemhuka uye hwaisangana noupenyu hwomunhu asi nguva ino ropa parakadeurwa akanga asingori munhu hwaiva upenyu hwamwari hwakadururwa uye munamati paanoisa maoko ake nokutenda pamwanakomana wamwari achireura zvivi zvake kwete upenyu hwomumwe munhu asi upenyu hwamwari hunodzoka mumunhu uyu ihwo upenyu husingaperi inzwi rinoti zoi zvinodudzirwa kuti upenyu hwamwari pachake uye akati achatipa zoi upenyu husingaperi zvino tiri vanakomana navanasikana vamwari mazviona akati zvino chii nimwari achizvideredza akauya kwokutanga hapana munhu aikwanisa kumubata nokuti munhu akanga atadza akazouya munyama kuti aravire chivi nokuchibvisa maona iye chinhu chete mwari chaaikwanisa kuita kuti ave akarurama kuzviita nenzira iyoyo somuenzani zodai ndanga ndiine simba pamusoro pavanhu vari pano mangwanana ano serina mwari pamusoro pavanhu zvino ndoti munhu wokutanga anotarira bango anofa zvino Tom Hicks opatarisa zvino ndichifananidza zvakare ndotora kahama Carlson chifira uyu hakungavi kururama ingati Leon ndiwe munyori wangu fira munhu uyu hakungavi kururama Billy Paul mwanakomana wangu fira munhu uyu hazvina kururama nzira chete yakarurama kuti ini ndimufire zvino mwari ndizvo zvaakaita iye mwari mweya uye akasika iye akashanduka maonekerwo ake zvinofanira kukatyamadza vanhu kufunga kuti jehovha akava mwana aigona kuuya ari murume mukuru asi akauya muchidyiro chezvipfuwo maiva nendove jehovha ari mudiki achichema somwana jehovha ari mudiki achitamba somukomana jehovha ari mudiki achishanda somuvezi jehovha ari mudiki sejaya jehovha akarembera pakati pedenga nenyika nemhomho dzezvidhakwa namate aipfirwa namasoja kumeso kwake jehovha achifira vana vake jehovha achifira kudzikinura kwete mumwe munhu asi mwari pachake Ona imari yo yaiva office yake akazviitirei aiedza kudzoka zvakare mumwoyo womunhu ndokara taikwanisa kumubata ipapo panapa takakwanisa kumubata namaoko edu nakakwanisei nokuzvipira mutumbi wake anova Jehovha matiri tiri nhengo dzake pazuva rependekosi shongwe yomoto yakazvipatsanura ndimi dzomoto dzikagara pavari zvichiratidza kuti mwari aizvipatsanura pakati pechechi yake ama tinokwanisa kuungana bedzi kuti tiumbe izvozvo pamwe chete tinozowana Jehovha mukuzara kana taungana asi tingazvikwanisa sei kana uyu achitaura nendimi uye ane bhabhatidzo uye uyu ane ndimi yomoto uyu ari uko uyuwo ngatizviisei pamwe chete mwari pakadzika pazuva rependekosi uye bhaibheri rinoti ndimi dzomoto dzakagara pamusoro pomumwe nomumwe wavo uye ivo ndimi kufanana nomoto mirazvo yakanga iri shongwe yomoto iya ichizvipatsanura nokuzvigovera pakati pavanhu kuti tive hama nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna baba baba vari mandiri ini mandiri iye imi mandiri uye isu tiri vamwe hatina kupatsanurwa zvino Jehovha mwari pano apa haaikwanisa kubata munhu nokuda kwomurayiro wake woutsvene Jehovha mwari akava chivi panzvimbo yedu akabhadhara mubayiro kuti Jehovha mwari mumwe chete auye kuzogara mukati medu mwari pamusoro pedu mwari anesu mwari ari matiri kwete vana mwari vatatu mwari mumwe vana profesa vanosangana pfungwa vachiedza kuti vazvinzwisise chizaruro zvinototi chizarurwe kwauri zvino kana zvouya pakubhabhatidzwa zvino vanhu vazhinji zvino munofanira kudaro hama kana zvakafanana nezvandakataura kuhama shizhim nehama nesi kuti kana mukapakamuka gagava uye hanina vazhinji venyu vakadzidza vari pano makakodzera kudarika ini asi ndakaverenga zvakanyanya panyaya yacho ndakaverenga pre-Nicene Fathers ne-Nicene Council navanyori vose venhoroondo nezvimwewo nyaya iyi yakanetsa pa-Nicene Council madii ose akapfuurira kumbeu chechi yekatorike iri mudzidziso yavana mwari vatatu uye rimwe boka richiti ndomumwe uye matii ose akasiya chokwadi ndizvozvo chaizvo nokuti munhu akada kuisa dzidziso yake pazviri unofanira kurega kuti mwari aite uye hazvitibatsiri isu kuedza kutsvaga kunzwisisa ngativei hama ngatiendererei mberi uye tisiye mwari achiita chinhu chaakafanira kuita kana asina magumo uye achiziva zvose akatemera magumo kubva pamaambo chii chatingaita pazviri amba uchienda mberi bedzi ndiyo nzira usabuda mugwara sezvandakataura usiku hwapfuura najoshua wedu ane simba notarirai kana kuna vana mwari vatatu ndoda kukuratidzai kuti zvinosekesa zvakadii kana kuna vana mwari vatatu zvino jesu akanga ari baba vake pachake jesu haaikwanisa kuva baba vake pachake ari mumwe uye kana vari vatatu haana kuzvarwa nemhandara zvino vangani ndinoda kuti uyu ndimwari baba uye uyu ndimwari mwanakomana uye uyu mwari mweya mutsvene zvino kune mihama dzakasiyana-siyana dziri pano tarirai izvi kwekanguva uye muone chandiri kuedza kuratidza ndinoramata kuti mwari achakuitai kuti muone tarirai mose munotenda zvakafanana asi dhiabhoro chakangopinda pakati penyu akakupesanisai pazviri chinhu chakafanana chaizvo uye ndichakuratidzai nenyasha dzamwari uye nebhaibheri ramwari kana zvisingabvi mubhaibheri musazvigamuchira ndizvozvo asi zvinotarisai uyu chii mwari baba uyu ndimwari mwanakomana uyu ndimwari mweya mutsvene zvakanaka zvino ngatimbomirai kweminete takaisa vatata avapo mwari baba mwanakomana uye mweya mutsvene ondi ndichashaya nguva yokuita izvi ini asi onai zvakanaka ndichakurumidza sepandinogona regererei hama dzangu asi handisati ndambotaura nemi uye ndinoda kuita izvi zvinotarirai mwari baba mwanakomana mweya mutsvene ndiani aiva baba vajesu kristu mwari akanga ari baba vajesu kristu tinozvitenda tose ndizvo here zvakanaka zvino tikatora Mateo 28:19 pakanzi najesu endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhabhatidze muzita rababa mwanakomana nomweya mutsvene mushure mamazuva gumi petro akatendeukai uye mubhabhatidzwe muzita rajejesu kristu paripo pano kupesana chaiko nongatisapane munhu wose apa chapupu nezvimwe hezvi pano hoku kutenda kwangu uye ndiri kuzviisa pamberi penyu hama handitauri izvi ndiri pamapurupita zviri kwamuri asi ndinoda kukuratidzai zvandinoona kumativi ose kuti mweya mutsvene akuzarurirei maona Matiyo 28:19 uye kana Matiyo 28:19 ichipesana namabasa 3:38 zvinoreva kuti bhaibheri rinopesana kana zvakadaro harina kukodzera pepa rarakanyorwa zvino ukacherechedza muna Matiyo chitsauko 16 Jesu akapa Petro chizaruro uye ndokumupa kii. Zvino rangarirai Bhaibheri harizarurwe nedzidzo kana namaitiro avanhu, harizaruke, zvinoita nokuzarurirwa. Chaiva chizaruro pakutanga. Chii chakaita kuti Abheri ape Mwari chibayiro chakanaka kupfuura Kaini? Akazvizarurirwa kuti akanga asiri mapichi zina maapuro namaranjis zina maapuro. Dai maapuro achiita kuti vakadzi vazive kuti havana kupfeka zviri nani tivape maapuro zvakare, hama hamufunge kudaro here? Izvi zvinoita sokumura, asi handisi kuitira kumura, asi akanga asiri maapuro, kwete changamire. Zvino uye dai zvakanga zvakadaro, uye zvakazarurirwa kuna Abheri kuti akabva paropa rababa vake, nokudaro akabayira ropa nokuti akazarurirwa. Zvose zvakavakirwa ipapa. Ndarisai pano, pane mubati wehove akanga akura asina zvaanoziva, asina zivo yakakwana. Bhaibheri akati akanga asingazivi uye asina kudzidza, asi akanga akamira ipapo. Uye Jesu ndokubvunza mubvunzo, munoti ini mwanakomana womunhu ndinani? Mwakati sei ndimi Mozisi? Vanoti ndimi Mozisi. Iwo vanoti vanoti uye mumwe akati sei ndimi Jeremiya kana mumwe waprofita uye izvo kana zvimwe. Akati handiwo mubvunzo wacho, ndabvunza imi munoti ndiri ani? Petro akatesinura achiti muri mwanakomana waMwari. Iye akati wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJonasi. Notarirai, nyama neropa hazvina kukuzivisa izvi, asi baba vangu vari kudenga. Chechi yekatorike inoti akavakira chechi pana Petro. Handizvo. Chechi yeprotestant inoti akaivakira paari iye. Asi tarirai muone, muone kuti ndizvo here. Akaivakira pakuzarurirwa nomweya kwokuti iye aiva ani? Nokuti akati wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJonasi, nyama neropa hazvina kukuratidza izvi. Ndinoti ndiwe Simoni, padombo iri, dombo ripi? Kuzarurirwa. Ndichavaka chechi yangu uye masuo egehena haangaikundi. Petro amira aripo pataurwa Matiyo 28 akapinduka, uye mazuva gumi akatevera nokuzarurirwa ikoko akabhabhatidza muzita raIshe Jesu Kristu. Akaitei kudaro nechizaruro chaMwari uye aiva nekii dzoumambo, hama? Zvino ndingakugumburai kwekanguva, vamwe venyu, asi mirai kwekanguva. Hapana kana pamwe zvapo mubhaibheri pakabhabhatidzwa munhu muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Hapana nzvimbo imwe mumagwaro. Uye kana iripo ndiratidze. Uye kana ukakwanisa kuzviona muzvinyorwa zvakare zvitsvene, chechi yechikatorike isati yaumbwa, ndinoda kuti undiratidze. Hauwani nzvimbo yakadaro zvino, uye ndicho chokwadi. Asi zvino imbomirai zvishoma, imi Johannes, mirai zvishoma. Hapana nzvimbo paka, kana aripo munhu anokwanisa kundiratidza nzvimbo imwe mumagwaro pakaitwa mabhabhatidziro aya mubhaibheri womuzita raBaba, Mwanakomana, uye Mweya Mutsvene, wakafanira kuuya kundiudza kuti ndapapi pakabhabhatidzwa munhu zvakadaro. Zvino vamwe vavo vanoti zvino ndichatora zvakataurwa naJesu, kwete zvakataurwa naPetro. Kana vaipesana mumwe kuno mumwe, tichaita sei? Kana zvisiri zvaMwari, zvino ndapapi mubhaibheri pechokwadi? Zvinofanira kuti zvose zviwirirane uye zvobatana. Uye chizaruro chaMwari bedzi, zvikoro zvedu hazvidzidzisi izvi. Chizaruro chaunofanira kuona. Zvino kana varume vaviri ava vaipesana mumwe kuno mumwe, notiri kuverenga Bhaibheri rakadini? Ndinoziva sei kuti John 14 iyi ndeyechokwadi kana kwete? Ndinoziva sei kana John chitsauko 3 chiri chokwadi kana kwete? Sei ndinoziva sei, maona? Asi nzira chete kuti ndive nokutenda muna Mwari kuziva kuti Bhaibheri ichokwadi, uye ndotenda kuti iro ndero chokwadi, uye ndorambira pariri. Kunyange ndisingarinzwisisi, ndinofamba naro zvakadaro. Asi kana kupesana uku kuripo, zvino ndinoenda pana Mwari kuti ndinzwisise. Uye ngirozi imwe chete inosangana neni mumusangano uye pamanheru ndiyo imweyo yakandidzidzisa izvi, maona? Ndinoonai kuti ndizvo here zvazviri zvino. Zvino Matiyo 28 ngatitarirei kwechinguva zvino. Uye zvino ndichatora mabasa chitsauko 238 apa pakanzi naPetro, Ishe Jesu Kristu. Zvino Matiyo yakati Baba, Mwanakomana, uye Mweya Mutsvene. Zvinoteererai. Akati vabhabhatidzei kwete muzita raBaba, muzita roMwanakomana, muzita roMweya Mutsvene. Haana kudaro. Hapana zita, muzita, muzita. Haana kumboti vabhabhatidzei mumazita aBaba, Mwanakomana, noMweya Mutsvene, nokuti hazvirei chinhu. Akati vabhabhatidzei muzita ZITA raBaba, Mwanakomana, noMweya Mutsvene. Izvozvo here? raBaba, Mwanakomana, noMweya Mutsvene, tisunganidza zvirevo na kwete mazita kwete muzita ra baba zita romwana komana zita romweya mutsvene kwete mumazita ababa mwana komana nomweya mutsvene asi muzita zita rimwe rababa mwana komana nomweya mutsvene nderipi zita racho rakanaka rokupapatidza naro izita rimwe nderipi racho baba ndiro zita rakanaka here kana mwana komana ndiro zita rakanaka here kana kuti mweya mutsvene ndiro zita rakanaka here zvinofanira kuva zita riripo ndizvo here zvakanaka zvinondireva kukubvunzai chimwe chinhu zvino kana zita zvino kana jesu akati vabhabhatidzei muzita rababa mwanakomana nomweya mutsvene vangani vanotenda kuti ndizvo zvakataurwa najesu ndiwo magwaro mateo 28:19 muzita rababa mwanakomana zvino muzita rababa mwanakomana nomweya mutsvene noteererai hama hakuna chinhu chakadaro chinonzi zita rababa nokuti baba harisi zita izwi rinoreva zvaari hapana chinhu chinonzi zita romwanakomana nokuti mwanakomana izwi rinotaura munhu zvaari hapana chinhu chinonzi zita romweya mutsvene ndizvo zvauri ndaitaura izvi imwe nguva tiri pakudya kwamangwanani kwavaparidzi uye mumwe mudzimai asingafaniri kunge akadaro sokuziva kwenyu ani nani anopindira nyaya seiyi akati mirai shoma handina kunzwisisa akati mweya mutsvene izita ikati ndizvo zvauri ini ndiri munhu asi zita rangu harizi munhu iwo mweya mutsvene harizi zita ndizvo zvauri madaidzirwe zviri pachena asi handi handiro zita zvino kana akati vabhabhatidzei muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene uye hapana zita pakuti baba mwanakomana kana mweya mutsvene zvino zita ndiripi zvinoda kuti tirizive zvino tinogona kuzviratidza ipapa kana mukatarisisa uye kunipa kanguva nazvino ndanga ndichida kuti kana kuchengetedza nguva shoma noonai Mateo 28:19 nhanditauri izvi mungadai mungadaro makambozviita vamwe venyu hazvanzi kana hama mungadai makambotora bhuku rimwe zuva mukatarisa kwokupedzisira kwaro richiti Johani naMariya vakagara vachifara nguva yose pakupera kwazvo zvakanaka ndiani Johani naMariya chii ndiani Johani naMariya vakagara vachifara nariini mushure mazvo pane nzira imwe yokuti uzive kuti Johani naMariya ndiani izvi kana chiri chakawanzika kwauri enda uverenge bhuku racho ndizvo here enda pokutanga uriverenge rose rinokuudza kuti Johani naMariya ndiani ino kana Jesu akati Jesu Kristu mwanakomana wamwari akati endai naizvozvo dzidzisai ndudzi dzose muchivabhabhatidza muzita rababa mwanakomana nomweya mutsvene uye hapana zita pakuti baba mwanakomana kana mweya mutsvene ino kana chiri chakawanzika ngatiende kumavambo ebhuku ngatiende kuna Matiyo chitsauko 1 totangira ipapo panoratidza machiteteguru kusvika pandima 18 zvinotarirai kwechinguva ngatiti ava ndibaba kurudyi rwangu uyu ari pakati mwanakomana uye uyu mweya mutsvene zvino uyu ndibaba vajesu kristu ndizvoka mwari ndiye baba vajesu kristu tese tinozvitenda zvakanaka zvino Matiyo 1:18 inoti kuberekwa kwajesu kristu kwaiva kudai apo Mariya mai vake wakati anyengwa naJosefa vasati vasongana wakaonekwa ava nemimba no ndaifunga kuti Mwari ndiye baba vake uye achazvara mwanakomana uye vachamutumidza kuti Jesu zvino Josefa murume wake zvaakanga ari munhu wakarurama asingadi kumunyadzisa akafunga kumurega chinyararire zvino akati achirangarira izvozvo tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati Josefa mwanakomana wadhavhidhi usatya kutora Mariya mukadzi wako nokuti chakagamuchirwa mukati make ndecho ndaifunga kuti Mwari ndiye baba vake zvino ane vana baba vaviri here hama hazvingadaro kana vaiva vaviri akanga ari mwana upombwe uye chingava chinamato chakadini chatinacho munofanira kubvuma kuti Mwari baba uye mweya mutsvene mweya mumwe chete zviro kwazvo ndoumwe zviro kwazvo mweya mumwe chete iyeye zvino tasvika patinoona izvo uye achazvara mwanakomana kumutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye achaponesa vanhu vake pazvivi zvavo izvozvose zvakaitwa kuti zviitike ndiri kutorapa magwaro emivaparidzi munoziva ndichienderera mberi kuti zvizadziso zvakarehwa naishe nomuromo waprofita achiti mhandara ichava nemimba uye ichazvara mwanakomana vachamutumidza zita rinonzi Emanueri ndokuti kana zvidudzirwa Mwari anesu ndizvo here zvino zita rababa mwanakomana nomweya mutsvene ndiani Zakanaka chaizvo. Ndichikonzera Petro aibhabhatidza muzita raJesu Kristu. Asi handina mhosva nazvo kuti unobhabhatidza muzita raRose of Sharon, Lily of the Valley kana Morning Star, mazwi anoreva zvaari zvakare. Kana mwoyo wako wakarurama pamberi paMwari, anoziva mwoyo wako. Asi zvino zvinondataura. Zvino zvinondati zvino hamasizi mvakati zvino zvinhu hamunoziva chokwadi zvinoratidzika seoneness havana kukanganisa kudaro. Zvino ndakati zvino apa ndinoda kutaura chimwe chinhu kwamuri maona. Ndakati zvino ndinoda kukuratidzai kuti ava varume vaviri vose vaitaura zvimwe chete. Zvino Matiya akati muzita rababa ndizvo here? Zvakanaka, Petro akati muzita raIshe.
Matthew 28:19
inoti muzita rababa, uye mabasa 2:38 inoti muzita raIshe. Davhidhi akati Ishe akati kuna She wangu. Airevani baba naShe izita rimwe. Davhidhi akati Ishe akati kuna She wangu, garai iwe parudyi rwangu. Maona, muzita rababa, muzita raShe. Uye Mateo akati muzita romwanakomana, uye Petro akati muzita raJesu. Mwanakomana ndiani? Jesu. Muzita romweya mutsvene, aiva Matiyo, uye Petro akati muzita raKristu, shoko. Baba, mwanakomana, mweya mutsvene, Ishe, Jesu, Kristu. Sei zvakakwana sokukwana kwazvingaita, maona? Hama Sizima vakati kwandiri, hama Sizima, hama Yohannes, vakati hama Branham ndizvo zvasi, vakati izvozvo ndizvo izvi. Ndakati zvino izvi ndeizvo ndizvozvo maona. Ndakati kana izvo zviri izvi izvi ndeizvo zvino munokakavadzana nokuda kwei? Ndakati regai ndikudze hama, zvino kana ndichibhabhatidza munhu hezvino zva. Ndakati zvino hava no Dr. Nesi. Uye mumwe ati nguva shoma yapfuura imi hama munoziva Dr. Nesi. Zvakanaka, ndichati pano hama Hicks pano vane ndinofunga mune degree rokudhokotera ndizvo here? Zvakanaka. Zvino ndakati kana Dr. Nesi wakagara pano, ndinodai ndaida zvino pandinoenda nomunhu kumvura kundomubhabhatidza, ndinozviona sezvavanoita. Ndakati aiva mazwi aimirira zita rake. Ndakati zvino hama dzeassemblies dzinoshandisa mazwi asingatsananguri zita, uye hama dzeoneness dzinoshandisa zita. Ndakati zvino ndinoda kukuratidzai kuti mose muri kukanganisa, uye kuti zvandiri kutaura ndizvozvo. Munoziva kuti munofanira kuvanhu vanenge vari pakuremerwa namaitiro awa okukakatirana, unofanira kutaura apa neapo zvinosekesa kuti vafaranuke. Zvino ndakati ndinoda kukuratidzai kuti mose munokanganisa, uye kuti zvandiri kutaura ndizvo zvakanaka. Ngati zvinoko kadai ndaida kuremekedza hama Nesi, ndoti kana hama Hicks pano maona, ndoti Hicks zvino zvingaita here? Zvakanaka, kondikati doktera, hei dok, zvakadini? Zvino kunova kusaremekedza handiti. Zvakanaka, ndakati ndizvo zvamunoita imi veassemblies maona. Apo imi maassemblies pamunoti muzita rababa nemwanakomana uye mweya mutsvene, zvakafanana nokuti muzita rareverend doctor. Zvino ndakati zvino imi hama dzeoneness kana muchibhabhatidza munoti Jesu, havashandisi ivo veJesus only, vanoshandisa zita raJesu. Kuna vana Jesu vazhinji, asi ndiShe Jesu Kristu maona. Kuna vazhinji vanobhabhatidza muzita raJesu, chokwadi handiwirirani nazvo, hapana gwaro. Tarira mavambo uone kuti kana asiri Ishe Jesu Kristu. Hongu ndiye Ishe Jesu Kristu. Kuna vana Jesu vazhinji hongu, uye Kristu ndiye muzodziwa. Uye ndakati zvinodai ndaitaura zvimwe chete kuhama Nesi, ndaiti zvainaka here kuti nditi iwe Nesi? Ndakati ndizvo zvamunoita imi Yohanesi maona. Hakungavi here kushora munhu akadzidza uye ane degree rodoktera? Kana akadzidza nesimba anofanira kuremekedzwa. Uye ndakati zvino kana ndikati iwe dok, ndakati hakungavi kutsvinya here kuti muparidze adane mumwe wake saizvozvo? Kana ndakati ndiyo nzira yamunoita nayo, muri kudivi chete ramazwi anomirira zita. Asi ndakati kana ndaenda nomunhu kumvura, ndinoenda naye ndomubvunza, tichitaurirana, ndonzwa zita rake nezvose zvaari uye zvaanotenda. Zvino ndonamata ndichiti zvino baba, sezvamakatirayira kuenda munyika yose kuti tiite vadzidzi pandudzi dzose, imi hama munoziva kuti ndiwo mavambo maona. Itai vadzidzi vamarudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvinhu zvose zvamakatidzidzisa. nokudaro ndakati pakupupura kwako kukutenda pakureurea zviro zvako nokutenda kwako mumwanakomana wamwari ndinokubhabhatidza hama yangu inodikanwa muzita rashe Jesu Kristu. Ndakati ndiyo nzira yandinobhabhatidza nayo. Ndinobvuma mazwi anomirira zvaiva zvose Baba, Mwanakomana nomweya mutsvene. Uye chikonzero Jesu akataura kudaro ndechokuti zvinotarisai, kana zvisiri izvo, pano kupesana mumagwaro ako, pano kupesana. Uye munozoita sei kana hama iBuddha ikati ko izvi vakati chii pavakandiudza paya pakakwikwidzwa Morris Reedhead nehama yechiIndia? Akabvunza kuti ko Marco 16 akatonzvenga nyaya yacho. Haufaniri kunzvenga nyaya ipi zvayo, ishoko raMwari, gara naro. Namata wana chizaruro, zvose zvinofambirana. Maona vose vari kutaura zvimwe chete, nokwete mazwi anomirira zvaari. Kwete izvozvo, ndakati zvino ndakamucherechedza. Aiva Baba, kwete mumwe Mwari. Aiva Mwanakomana, kwete mumwe Mwari, Mwari mumwe chete. Mashandire matatu, Mwari muubaba, kana uchida kusevenzesa inzwi iri, muubaba, nguva yakava Mwanakomana, uye ndiMwari mumwe chete ari matiri iko zvino. Ndichava nemi, iyo ini, iye pachake, ndichava nemi. Zvino munoona mashandire matatu, kwete vana Mwari vatatu. Zvino hama kana vadzidzi vasina kuita saizvozvo uye navakatevera, handina chandinotaura pazviri, zvakangonaka. Asi ndinokuudzai kuti kana munhu akauya pana chibhabhatidza muzita raRose of Sharon, Hill of the Valley uye Morning Star, zvakare achitenda kuti Jesu Kristu muponesi wake, ndinoti Mwari akuropafadze hama, uye tifambe tose. Maona ndizvozvo, nokuti kana mwoyo wako usina kunaka, iwa hauna kunakawo saizvozvo, ndizvozvo chaizvo. Uye mwoyo wako unofanira kuva wakanaka. Uye ndakati zvinotarirai, zvinodai ndanga ndichikwazisa hama Nesi ava pano, ndaiti Reverend Dr. Nesi. Ndizvo chaizvo muparidzi vanofanira kuonekwa sareverend. Vakadzidza zvakanyanya, vane digiri roudokta, saka vanofanira kunzi dokta. Ndiro izvi rinotsanangura zvavari. Maona, asi zita ravo ndiNesi haro. Na handifaniri kuti hey Nesi, hey Doc, kwete, hazvinganaki. Reverend Dr. Nesi. Ndiwo madanira andingavaita. Maona, zvaari zvose Baba, Mwanakomana nomweya mutsvene, Ishe Jesu Kristu. Maona, zvino ndakati kana ndikabhabhatidza munhu mumachechi enyu mose, ndiyo nzira yandinobhabhatidza nayo. Ndakati mungamugamuchira here hama Nesi? Vakati hongu. Akabhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana nomweya mutsvene. Ndakati mungamugamuchira here hama Season? Vakati hongu. Akabhabhatidzwa muzita raJesu. Ndikati zvino kunetsana ndokwei hama? Madii kutenda saizvozvi mobvisa migano iyi yakasunga vanhu vari imomo? Veoneness vanodisisa chaizvo. Vanhu veungano vanoda kunamata neveassemblies, uye vanhu veungano yeassemblies vanoda kunamata neveoneness. Uye hama dzinoda kudaro. Ndozvavari, asi kana dhiabhorosi akakwanisa kuvarwisanisa. Zvino munoona zvandinoreva here hama? Ndiri kunongedza pachunhu chimwe ichi, Jesu Kristu, nokubatanidza mutumbi waJesu Kristu. Icho chinangwa changu. Na handina chandinotaura pamusoro pokuti hei, hauna kubhabhatidzwa muzita raJesu uri kuenda kugehena. Zvino izvi hazvina maturo. Regai ndikuudzei zvakaitika rimwe zuva. Ndakanga ndiri kuTexas ndisandaenda, uye hama dziri pano dzinozviziva. Chechi yeOneness, machechi makumi manomwe namaviri achitsigira musangano wangu. Zvino ndakaisa hama Peti, hama yeAssemblies of God paplatform mane racho. Unomuzwa kuti ichokwadi? Iye hama inokosha. Hama Peti, kana paine vanoaziva vanobva kuBowman, Texas, ndomumwe wavanhu vakanakisa wandati ndambosangana naye. Mudzimai wavo akatendeuka achibva mukatorike, mudzimai ano humwari chaizvo. Ndomunhu wamwari chaiye. Ndiudzei, ndiani munhu wakanaka kudarika Roy Wood waAssemblies of God? Taura mumwe wavarume ava. Tarisai pano hama dzose idzi dziri pano dzandinoziva. Hama kubva kuchechi yePhiladelphia ari pano, uye varume veAssemblies of God. Uye ndiani wakanaka kuvadarika? Ndiudzei kuti vari kupi? Ndiudzei kuti ndiani akanaka kudarika Jekmo? Ndiudzei izvozvo. Ndiye wavanoti vamwe vavo haazi wenharo. Unowana vane nharo kumativi ose, uye ndipo panonongedzwa navanhu, uye ndipo panonongedzwa nadhiabhorosi. Asi vose vanhu vaMwari. Mwari akavapa mweya mutsvene. Dai tisiri tsitsi dzaMwari tingadai takaparara munharo dzedu nezvimwe, ndizvozvo chaizvo. Asi nyasha dzaMwari dzinotisunganidza pamwe. Ndiko kusaka tichiimba, blessed be the tie that binds our hearts in peace and love. Ndizvo zvatinoda. Munombozivei, superintendent mukuru wechechi akandidaidza, uye akati munoziva here zvamakaita usiku hwapfuura, usiku hwangu hwechipiri ikoko? Ndakati chii? Ndakati takava nenguva inoshamisa.
Said you had a man on your pulpit.
Akati makaisa murume pa pulpit mutadzi. Ndikati handina kuziva. Akati uya anonzi Peti.
Oh,
ndakati mutadzi. Sei, ndikati muparidzi wa Assemblies of God, hama.
He said, yes, but he is still a sinner because he hasn't been baptized.
Akati hongo asati chiri mutadzi nokuti haana kubhabhatidzwa zvakanaka. Ini ndikati hama ndapota ndiudzei kuti chii chakaitika. Ndikati anomweya mutsvene.
He said, Brother Branham.
Ya akati hama Branham Petro akati kudini. Tendeukai uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti muregerewo zvivi zvenyu. Nokudaro zvivi zvako hazviregererwi kana usina kubhabhatidzwa muzita raJesu. Akati ndiyo nzira yacho here hama yangu? Akati ndiyo nzira. Ndikati uye Mwari akapidigura urongwa hwake kana zvakadaro muna mabasa 10:49. Nokuti Petro akati achataura mashoko awa mweya mutsvene wakaburuka pamusoro pavose vakanzwa shoko. Maona uye vakanga vasina kubhabhatidzwa zvachose. Nomwari akapa mweya mutsvene kuvanhu vakanga vasina kana kutendeuka. Ndikati zvino uchakamira papi? Akati munoziva zvatichaita. Akati chaisa muganhu kupoteredza sangano redu uye tokiisai kunze kweungano yedu. Zvino ndakati ndichaisa mumwe muganhu ndokiisa mukati zvakare. Ndakati haungandiisi kunze nokuti ndinokudai. Maona hamungadaro. Ndakati pane hama dzakawanda mubato renyu vanondida uye vanotenda mandiri. Ndakati imi ndichavanouya zvakadaro. Ndakati vanouya uye hamungandiisi kunze. Kana mukandiisa kunze ini ndichakuisai mukati zvakare. Ndakati kana maisa muganhu Mwari nenyasha dzake achaita kuti ndiise mumwe muganhu unokiisai mukati zvakare. Izvozvo kuvadzorera mukati zvakare. Uye hama muzita raKristu ndingataura here izvi? Ndatora nguva ndinoziva kuti ndiri kutora nguva pano uye yava kukwana nguva yokuvhara. Ndinofunga asi regai nditaure izvi maona. Uye ndikati kumurume uyu ndakati ndinowirirana newe kana uchiparidza magwaro une rudo. Uye uchitenda kuti uye uchiparidza uye uchibhabhatidza vanhu kwete muzita raJesu, Jesu chete, kwete changamire. Ndine chokwadi chokuti handiwirirani nazvo nokuti ndinoziva vana Jesu vakawanda, ndinovaziva muAfrica uye nzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanonzi Jesu.
But if you will use the term of our Lord,
asi kana ukashandisa mazwi okuti Ishe wedu Jesu Kristu, ndinowirirana newe, ndizvo zvakanaka, ndichamira newe. Ndinofanira kuisa Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene kutanga, waona. Kuti usazokanganisika. Ndakati ndinofunga unofanira kudaro. Asi akati kwete izvo kudzokera kudzidziso yavamwari vatatu. Ndikati haisi dzidziso yavamwari vatatu, ndimwari mumwe mumashandire matatu. Kwete Trinity vanamwari vatatu. Hatina vanamwari vatatu, zvirokwazvo kwete, hapana zvakadaro, hazvina kumbodzidziswa mubhaibheri. Uye kuna Mwari mumwe chete, inzwaiwe o Israel, ndini Ishe Mwari wako, Mwari mumwe. Mwari wokutanga usava navamwe vamwari kunze kwangu. Zvirokwazvo ndimwari mumwe, kwete vatatu. Madzidzisire chikatoriko uye zvakabva pakatorike kuenda kuLutheran uye nedzakatevera nedzimwewo uye zvinotendwa pakati pavanhu nhasi kuti tina vana Mwari vatatu. Ndipo paungazombo vhangeri iyi haizomboendi kumajudha, zvinova zvandakaprofita mangwanani aya kumumishinari wechijudha paya. Haungapiwa namwari vatatu kumujudha, haangazvikwanisi. Iyewo haazi izvozvo, anonzwisisa kupfuura izvi, maona, anoziva bhaibheri kupfuura izvi. Asi haazi vanamwari vatatu kumujudha. Ukamuita kuti aone kuti ndiJehovha mumwe chete, anozvigamuchira pakarepo, hongu, ndizvozvo, maona. Uye ndinotenda zvose izvi sezvakataurwa naJosefa hama. Musazvinetsa nokuti ndimwari akaita izvi, munoona. Kuti chinhu chive saizvozvo nokudaro zvakachengeterwa nguva ino ndizvo zviripo nokuti nguva yedu yamahedheni yava kuda kupera. Zvino ndinozvitenda nomwoyo wangu wose. Zvino munoona here hama dzangu? Ndirikuedza kusvika pane chimwe chinhu kuti boka iri ravanhu ravarume vakabhabhatidzwa nomweya mutsvene, boka raAmy McPherson akaitei? Akatanga ari weHoness, ndinotenda kudaro, akabuda akava weAssembly, uye akazobuda ndokuita sangano rake rakasiyana pasina nguva huru yapfuura kuzviisa mukuva kapo kaduku. Ndakanga ndagara mumusangano waOL Jaggers. Mutose tinoziva OL Jaggers, baba vake vakabatsira kuvamba General Council yeAssemblies of God. OL mukuru, muparidzi mukuru. Ndakamuudza kasirikare ndikati, hama Jaggers, dai ndaikwanisa kuparidza sezvamunoita, handaizova neshumiro yekunamatira vanorwara. Asi vakanga vane zvose, ropa newaini nezvimwe pavakatanga ikoko. Regerei kana ndichikugumburai hama panyaya iyi. Zvakanaka, Mwari anokwanisa kuti ropa ribude, waini ibude, kana mafuta abude, zvose zvaanoda, asi hazviregereri zvivi, kwete changamire, kwete zvachose. Ropa raJesu Kristu harishayiwi simba raro kusvikira chechi yaMwari yaponeswa kuti isazotadzazve. Ndakati hama Jaggers, ndakavatora ndikafona uye ndakanga ndiine weChristian businessman. Ini ndakati hama oye? Iye akati komuri kupi? Ndakanga ndiri muhotera diki yakachipa. Iye akati munondiudza kuti ndiko kwava kuisa ikoko? Ndakati changa chiri chido changu. Pandakaya pamuri ndakati makandiitirei makandiisa muhotera inonzi Tatla uye ndakanga ndisina kusununguka makandiisa patafura ine handina kuziva kuti ndoshandisa banga ripi kana chii zvacho uye ndikapindamo ndisina bhachi vakada kundidzinga uye handigoni kuzvibata aka ndichakuendesa ikoko kana vasina mari yokuzviita ndikati kwende changamire ndachandinoda kuita kudya nyama nemi kana muchizobhadhara akati zvakanaka ino ndakaenda kune imwe nzvimbo ndikagara pasi ini ndikati hama Jegas chokwadi ndinokuyemurai uye ishamwari yangu chaiyo hama inokosha uye ndaiva nakapepa kavo uye iye kakanyorwa pamusoro pomudzimai uya achangosvika kubva mhiri kwamakungwa aiva neropa mumaoko ake nezvakadaro ndaiva naro ipapo ndaida kuti aedze kuramba kamwe zvako uye ndaiva nazvo papepa rake munoziva ndakati ndinoona kwamuri kuenda kundoita rumutsiriro rukuru nokuti vebhizinesimeni vaiva neni ikoko ndizvo chaizvo ungafunga kuti vanhu vanoziva kana mweya mutsvene uchiratidza zvinhu papuratifomu haukwanisiwo here kuratidza zvinhu zviri kuitika mune dzimwe nzvimbo hama ndinokwanisa kukuudzai mutsara nomutsara ndigosimbisa nehama Carlton neiyi hama iri pano ndaiva pamusangano nezuro ndikakuudzai hama idzi zvaizoitika pano mangwanani ano ndizvozvo chokwadi maona kuti mweya mutsvene wakandimutsa wakati mira pahwindo ndakatarisa pahwindo iye akandiratidza zviri pano chaizvo izvi ndikati hama zvino ndakakuratidza izvi ndizvo chaizvo izvi maona vamwe vanofanira kuzviziva pano nguva pfupi yapfuura murume akauya kuchitakwa akati hama Branham muprofita handizviti muprofita maona atakati hama Branham muprofita kana vari pasi pomweya wa kuziva zvakawanzika asi akati o dzidziso yavo ipoizo chenjerai nayo ndakafunga kuti munhu akadzidza angataura zvakadaro komuprofita zvinorevei mududziri wakazodzwa weshoko shoko ramwari rinouya kumuprofita munoona asi saizvozvo hapana kuti izvi kana izvo hazvisinei hama Jegas uye ndakadaro akati ndikati ndakaona nezvomudzimai uye ane ropa mumaoko akati hama Branham ndicho chinhu chinoshamisa kwazvo chamati mamboona ndakati hama Jegas ndinokudai ndanga ndinoda kuti muise ruoko rwenyu mune rwangu totiri hama akati ichokwadi pane chiripo here ndakati muri umwe wavaparidzi vane simba kwazvo vandinoziva muri mudziyo wakadini wamwari akati mazvita henyu hama Branham muri munhu anozvininipisa kwazvo ndikati handitauri izvi kuti ndizvininipise ndinozvitaura nokuti ndinozvitenda kuti muri muranda wamwari asi ndakati hama Jegas kushiya kunge muri kutsauka zvakanyanya hamuna chinotsigira zvamunotaura muri kuitira uye ndine dambudziko ravazhinji venyu veassemblies of God navamwe vanhu mukunamatira vanorwara handikupii mhosva pane zvakawanda zvinonzi uye Tommy ari pano ihama yakanaka uye tinoziva kuti anomirira zvakasimba sei asi pane zvakawanda munyika nhasi muzita rokupodzwa kutsvene hazvishamisi kuti sei musingadi kutsigira musangano muguta vanouya vapedzera vanhu mari yose zvokusara vasina chinhu vobva voenda uye vanhu vawanei hapana chavanopa vanhu chinodarika zvamunoita muri papuratifomu pagurupi dzenyu uye muri kunatsa hama ndiri kukuudzai muri kunatsa asi zvakafanana ndaiverenga nhoroondo yamartin luther inoti chakanga chisiri chishamiso kuti martin luther akakwanisa kupikisa chechi yekatorike pasina zvaanoitwa akaverenga nhoroondo yake asi kuti martin luther akamira akadzikama mumanyawo ose akatevera rumutsiriro rwake ndipo pakanga paine chishamiso uye kana mashuro aitwa vasina kudzingiswa vanotevera sezvakanga zviri muijipt uye zvakagara zvichikonzera dambudziko munyika tinozviziva izvozvo kana tabuda ikoko izvo zvakamutsa kora uye mwari akazviparadza asi hama handikupomerei mhosva hama Jegas vakagara ipapo vachiedza kundiudza kuti waiva mweya mutsvene waiita izvi uye vakati ndaiva nazvo papepa ndakati hama Jegas zvino ndakati ini ndiri munhu akaita grade 7 asi imi muri dokta wedivhiniti uye mukadzidzira kuvagweta makakurira muchechi yakanaka ine hunhu yeassemblies of God baba venyu vakabatsira kuvambwa kwokutenda uku zvino imi muri kubuda zviri kwamuri asi ndakati zviri kuna ani naani anoda kuita izvozvo handina muganhu yandinoisa apa asi kana zvasvika panzvimbo yokuti mudziyo wakaita semi unokwanisa kuisa zvuru zvavanhu kuna kristu mungavaka shumiro yenyu pamanzwiro enyama ndakati hama Jegas mukavaka chidziro seichi kana musina chinotsigira zvinozova kwapera kanguva iye munofanira kuwana magwaro ezvamunotaura akati riripo gwaro ndiratidzei zvino hama Branham akadaro uyo mweya mutsvene unoita izvozvo ndikandiratidzei mumagwaro panoti mweya mutsvene wakamboita kuti ropa ribude pano mumwe munhu nezvimwe zvakadaro seizvi ingondiratidzaiwo mafuta achibuda bva mavari mati mafuta aiva kupodzwa kutsvene uye mukati iroro ropa romukadzi nderokuponeswa kwendudzi ndikati kana zvirizvo ko zvino chii chakaitika kuropa rajesu kristu zvinobvisa uye chimwe nechimwe chinopesana naro ndiandi zvinopesana naro ndakati inova dzidziso yaandikristu Oh, akati hama Branham uchadzidza rimwe zuva. Ndikati ndinovimba kuti handidzidzi izvozvo. No, hama ndakati ndinokudai uye muri hama yangu. Ndakati hama Jekazi muchatevedza dzidziso yekuti mushure mechinguva muchatadza kubva pairi. Dzokerai kuchechi yenyu uye garai nevhangeri. Uye ndakati musazvivaka pakutekenyedzwa. Ndakati chii zvino avasvitsa pakubhabhatidzwa kuupenyu usingaperi munoziva vachiti nguva yose yamunobhabhatidzwa munodzokera kuva mukadzi kana murume mudiki zvakare zvino zvinozo haachafa zvachose nokudareko zvino asvika pamagumo okutsauka uku zvino uye mapiritsi amavhitamini kubva Dead Sea. Maona asi ndozva zviri hama akatanga namanyawi nokutekenyedzwa uye imi varimwe pano mune chechi idzi mukarega zvakadaro zvichipinda muguta uye munozviziva wakaipa ane mano uye apinda muzvinhu zvakadaro motanga gakava uye anosunga vanhu okonzera nyonganyonga muchechi nezvakadaro asi handizvo zvino apa hazvinei kuti uri kunatsa zvakadini hechino chinhu chimwe chatinotadza nokupotsa hama dzangu. Zvino ndava kupedza ndichitaura izvi. Hazvinei kuti ndiri kunatsa sei uye ndiri mushoko zvakadini uye kuti ndinoziva Bhaibheri raMwari zvakadini. Kana ndisina mweya waMwari worudo mumwoyo mangu kuvanhu vari munyika ndinenge ndakaipa. Pauro akati muna vakorinde yokutanga chitsauko 13 nyangwe ndine zivo maona uye ndichinzwisisa zvakawanzika zvose zvamwari maona pasi pazvose ndomira uye ndisina rudo handizi chinhu nyangwe ndikataura nendimi dzavanhu uye dzavatumwa ava ndivo vaya vanotaura kuna mwari uye vanokwanisa kududzirwa nguva yose. Nyangwe ndikataura nendimi ndimi chaidzo dzavanhu nedzavatumwa ndisina rudo rudo hazvindibatsiri nokudaro ndikaziva zvakawanzika zvose zvamwari uye ndichikwanisa kuzviradanura kuti zvipindirane asi ndisina rudo zvinondibatsirei. Uye kana ndika jesu akati neizvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana mune kana veassemblies vane rudo kune veoneness uye veoneness vane rudo kune veassemblies kana mune rudo mumwe kune mumwe anatsa kana akanganisa. Uyezve kana chinangwa chakaipa tingati donzo rakaipa zvimwe wakaipa kubvira pamatangiro ako handizvo here. Maona nyangwe ndikataura nendimi dzavanhu navatumwa asi ndisina rudo handizi chinhu nokuti Mwari rudo tinozviziva. Ndinotenda mukutaura nendimi. Zvino mumwe munhu akati Branham havatendi muchiratidzo chokutanga. Ndoda kujekeserana nemi iko zvino maona ndoda kukuudzai ndinotenda kuti kana munhu agamuchira Kristu agamuchira chikamu chomweya mutsvene nokuti Jesu akataura muna Matiyo chitsauko 12 chitsauko 5 uye makumi maviri ndima 24 akataura kwete ndinotenda kuti ndijohani chitsauko 5 ndima 24 akati uyo anonzwa shoko rangu uye achitenda kuno uyo wakandituma ano upenyu usingaperi nokune mhando imwe youpenyu usingaperi uye vasingapindi mukutongwa asi vabva murufu kupinda muupenyu. Zvino ndinotenda kuti hakuna munhu anokwanisa kuzvidana Mwari anototi amudaidze uye kana Mwari akamudana zvechokwadi uye kuna vanhu vazhinji tinozviziva hama vanopinda mumanyawi vofunga kuti Mwari avadana asi upenyu hwavo hunokurumidza kuti munoona munozozviona asi kana Mwari akudana hongu uchauya uchavako uye haudzokeri shure maona munozviziva. Uye kana zvino haizi dzidziso yechibhaptist munozviziva imi maona asi handitendi kumhorosana maoko kuti uwane kuchengetedzwa usingaperi nezvimwe zvakadaro ini handitendi mazviri kwete zvachose. Kana vachida kutenda zvakanaka zvakanaka zvose ini ndinoti hama dzangu mangwanana anodai ndaikumbira chidimu chepai yava kunanaira kusvika panguva yokudya masikati ndingadya cheri iwe ungadya apro asi tose tiri kudya pai maona saka zviri mutsauko chero tichidya pai ndiyo nzira yatinotenda nayo kana uchida kuva weoneness waoneness kana uchida kuva weassemblies of God waassemblies of God kana uchida kuva chaungada kuva hazvinei ingava baptist president iva mukristu mazviri maona uye zvinzvere pachako asi usakakavara navamwe nokuti zvinhu zvidiki izvi zvinosangana zvose ndizvozvo zvinosangana zvose zvouya pachinhu chimwe chete. And no matter what we do, how many miracles we can perform. Uye hazvinei kuti taitei mashura mangani atakakwanisa kuita makomo mangani atafambisa kana chipi zvacho kusiya kwokunge tasvika panzvimbo yokuva norudo kwete kunyepera asi kudanana. Kana tichida hama imwe neimwe zvisinei kuti ndowe chechi ipi tinomuda kwete kungonyepera kuti tinomuda nokuti tinoziva kuti zvakafanira pakunamata ndizvo zvazviri tinofanira kuzviita.
But because we do it, we love.
Asi nokuti tinozviita, tinodanana, zvino moyo murefu kunzwirana. Notenda ndivakorose 3 pandima 9 pamwe kana padyo naipapo dzimwe nguva handi ndikakanganisa rugwaro rwacho asi rakataura izvi. Chiroko kunge tava makristo hatichafaniri kuchochora. Hatingavi nokutenda kana tichiedza kukudzana uye kuremekedzana. Maona, hatingakwanisi kudaro. Hatingavi nokutenda, tinofanira kuremekedza Mari. Maona, tinomukudza. Kutenda mahama dzangu zvokwazvo. Norudo asi kukudzwa nokuremekedzwa ndezvaMari. Notungamirirwa nakutenda uye nokuvimba mumwe kuno mumwe. Maona, musanyeperana. Uye musanyeperana. Kana ndikakuudza mangwana nano kuti ndinokuda ndinofanira kurevesa. Kana zvisina kudaro ndiri munyengeri ndizvozvo chaizvo. Ndinohama papfungwa iyi. Ndinohama Tommy ndinovimba kuti handina kukunonotsai zvakanyanya pano. Hama Tommy vane zvokutaura iko zvino uno. Asi ndingangotaura izvi. Kana ndauya pakati penyu. Ndinotenda izvi. Ndinotenda kuti Mwari Baba vedu vakaputira mhandara yainzi Maria uye vakasika Mari chizenga cheropa chakazobereka Jesu Kristu waiva mwanakomana waMwari tabernacle makazviratidza Mwari pachake munyama akazviratidza pakati pedu. Mwari aiva muna Kristu achiyananisa nyika kwaari. Ndinotenda kuti ropa iroro rakadeurwa pakarivhari kuitira kanganiro yezvivi zvedu. Uye mweya ukabuda maari ukadzoka pachechi nokuti Kristu mweya mutsvene Kristu Logos aiva matiri zvino mabhabhatidzo yemweya mutsvene uchiita Kristu akazvipatsanura achipa upenyu hwake kuno mumwe nomumwe wedu kuti isu seboka ravanhu tive kereke yaMwari. Uye nguva pfupi yapfuura ndaisitasva munozviziva. Baba vangu vaiva mutasvi vari nyanzvi. Ndaisitasva takananga kubani reArapaho. Ndiri kureva rwizi runonzi Troublesome rwuri kusango reArapaho. Bato reHereford rinofudza kubani irori. Uye mubaniri vafudzi vane bundo rakawanda zvokuti vanokwanisa kukudza. Uye purazi rinokwanisa kupa huswa hwakawanda hunokwana tani unokwanisa kufudzira mhou kumafuro ari dzasi kweEastern Park uko. Zvakare unokwanisa kufudzira mhou pa ndiko zvakare kumwe kune nzvimbo yangu yandinovhimira ikoko. Uye ndakafudzira gore. Ndaienda panguva yechirimo uye yechando kana ndapiwa mazuva kubva pabasa uye pandaikwanisira ndainotasva tichidzora zvipfuwo kuti ndigovapo nokuti ndaifarira kutasva. Iyo kwese kumusoro nezasi kwera bani iri maiva makazara vafudzi vaiva nemvumo yokufudzira mombe dzavo. Uye muchirimo kazhinji takavabatsira kukokorodza mombe dzavo nokudzitindira imomo. Iye pane fenzi yomuganhu yokuti tisapinda pamafuro avanhu tichipfuura kuenda kuranji. Muridzi weranji aimirapo achiverenga mombe dzacho dzichipinda. Zvino ndakagara mazuva mazhinji maawa achingopfuura ndichiona mombe dzavagrime dzichipinda kwangwani chake chainzi Diamond Bar yedu yainzi Take Track yavo yainzi Tripod pazasi pedu uye Jeffrey nezvimwewo. Zvino ndaiti ndaisa gumba rangu paseduro sezvinozivikanwa navazhinji venyu. Ndakagara uye ndichitarisa muridzi weranji uyu akamira ipapo achiverenga ngombe idzi. Akacherechedza chimwe chinhu. Akanga asina hanya zvikuru kuti yaiva mhando ipi. Asi pane chinhu chimwe chainyatotarisisa chaiva chikwangwani cheropa. Yaitofanira kuva Hereford isina rimwe ropa mairi kana kuti yaisapinda nedzimwe mukati mefenzi. Asi ruvara rwakanga rusina basa. Nokunga ndiyo nzira yazvichava pakutongwa. Haazotariri kuti tiri vapi asi anozotarira chikwangwani cheropa. Ndakakanganisa zvakawanda hama uye ndakaita zvinhu zvakawanda zvakaipa. Uye kana nguva dzipi zvadzo pakufamba ndakakonzera kana kuti wakanzwa chimwe chandakadai ndakatsoropodza kana chandakataura chingava chakakukanganisa neimwe nzira. Ndokumbira sehama yechikristu kana hadzvanzi ndiregererewo ndinenge ndisingadi kudaro. Ndakuudzai zviri pamwoyo pangu kuti muzvizive. Kana pane anoda kubhabhatidzwa imi hama itai mega. Maona kureva kuti ini handiti. Kana ndikaita ndiko kubhabhatidzwa kwandingaita munhu sezvandataura hazvina mhosva kuti abhabhatidzwa navapi. Maona saka unokwanisa kutora munhu wavari kubhabhatidza muzita raBaba mwanakomana uye mweya mutsvene nowavari kubhabhatidza muzita raIshe Jesu Kristu zvakare. Saka kana ndakabhabhatidza munhu asi handisani ndambozviita ndakangobhabhatidza muchechi mangu chete uye ndezvavanhu vemo. Uye ndiyo nzira yatinobhabhatidza vanhu muchechi mangu. Kana mukatarira shure ndiwo maitiro akare echimishinari maitiro akare emishinari Baptist. uye zvino ndizvozvo ndinotenda ndamukupodzwa kwavarwere ndinotenda mukupodzwa nomweya mutsvene ndinotenda mumweya mutsvene unotaura nendimi ndinotenda chipo chose chakapiwa namwari kuchechi yake inoenderana nazvo zvizere asi ndinotenda handiwirirani nezvakawanda zveizvi zvatinazvo zvokupodzwa kwamanomano kwatinako nhasi ndakumbotaura zvimwe apa nguva yapfuura paiva nehama yakanga asiri hama yangu anodikanwa Tom Hicks wandinotora somuranda wechokwadi wakristu aiva mumwe murume kune imwe nyika uye munyika iyi vaiva ne aivawo zvake nguva dzose mupodzi wamwari asiri wechokwadi mupodzi wakusina chokwadi munoziva zvakaita saizvozvo uye ndine tsamba shure kwokunge murume uyu kubva kuchechi yelutheran munyori wanga anozviziva tinayo mufaira handingatauri zita romurume wacho nokuti hachisi chikristu nyamwe ndisingaurirani namafungiro ake asi zvakanaka hazvo ndinomuda ihama yangu asi zvakasvika panzvimbo yokuti vaitsvaka kunzwa kutekenyedzwa kana kuedza kuchizunguza kana zvimwe zvakada kudaro maona zvino izvi hazvina kunaka maona hama kuzunguza muviri kunobatsira zvishoma kwazvo zvino uyu muparidzi welutheran akanyorera muparidzi uya tsamba achiti imi vavhangeri vokuamerica munouya kuno akati nokupodza kwenyu kwemanomano kumunhu wose wose zvino izvi zvinoita sokuzvirumbidza kwandava kuita asi mwari anoziva kuti handidi kudaro asi akati pakafa musikana mudiki Deborah Sutcliffe mwana uya uye amai vacho vakamira zuva riya muindia mucalifornia vakafira mwana uye atonhora uye pakaonekwa vakaisa mwana mumaoko ehama Branham ivo vakamira ipapo vakanamatira mwana akatanga kuchema nokupfuura uye vakamudzorera kuna amai vake vaizivavo nezvakaitika kumexico zvatingati zvakataurwa nevefull gospel businessman tinofanira kuva nezvimwe zvakasimbiswa nachiremba akafa mwana mudiki wokumexico mangwanani aya nenguva dza9 uye iyi yanga yava 11 usiku hwacho ndokuti akanyora statement yake hama espinoza avo vanozivikanwa navazhinji venyu veassemblies of god ndivo vakapiwa statement iyi nadokta kuti angafa ndakaona chiratidzo apo makatorike zviuru makumi maviri vakauya kuna kristu muguta remexico ndakati tangai mabvunza handizivi mwana uyu ndakanga ndichangobva kuona chiratidzo chacho gebill aivapo achiedza namakumi matatu kana mana ama asha havana kukwanisa kumisa mudzimai uyu kuti asapindira mutsetso wokunamatirwa nomwana wake aimhanyana pakati pamakumbo avo nazvose sapo kupedzisira ndakatuma Jack Moy ikoko ndakati enda undomunamatira ndakatarira uku ndikaona mwana mudiki wokumexico achinyemwerera ndikati mira ishoma uyai naye pano maona zvino pandakaisa maoko angu pagumbezi racho mvura yakanga yanaya zuva rose uye vakanga vamirapo kubva mangwanani uye dzakanga dzava 11 mani racho ndakaisa maoko angu pamwana mudiki iye akatanga kukavakava nokuchema vanhu vakatanga kuita mheremhere nevakaenda naye ndokunotora statement vakaenda kuna dokta zvino dokta akati ndanyora kuti mwana afa mangwanani ano nenguva dza9 afa namabayo maona uye zvino zvinhu izvi ndezvechokwadi inhaurwa zvakafanira kudaro tinofanira kunge takatendeka uye zvichitaura chokwadi pazvinhu zvose musazviita kuti regai zviri zvazviri regai zvi mwari haana chaanoda kubatsirwa pane chii zvacho maona ndimwari zvino izvi akati zvino asi amai ava pavakadana hama Branham kuamerica vachichema pafoni uyai kuno mumutse mwana wangu uye hurumende yeunited states murume wake mufundisi kumauto uye mose munoziva Julius vazhinji venyu akanyora bhuku pamusoro pangu profita anoshanyira africa uye mai vaya vainzwisa tsitsi vechinorwegian vaiungudza zvikuru vachiti hama Branham ndakanga ndiripo zvamakamutsa mwana uya vakati tinokutendai kuti muri muranda wakristu vakati uyai muise maoko pamwana wangu achapona akafa munguva pfupipfupi nechirwere chamabayo akarwara kwamaawa mana kana mashanu iye varume ava vakanga varipo vachidanidzira nokuita mheremhere nokutomuka vachiti mwari achamumutsa mwari achamumutsa iye vakati neizvi veamerica kana kwete ndege yeamerica mauto eunited states ndivo vaizo nditora nejet nokundidzorera zuva rimwe chete iroro maona ndakati ndisati ndauya regai nditsvake kuda kwashe saka ndakanamata kwamazuva maviri nedokuta wacho akanga akanaka kwazvo zvokuti akarega mwana aripo mumwe musi mangwanani ndamuka ndokutanga kufamba kubuda mukicheni ndakatarisa ndakamira ipapo saizvozvo ndakaona chiedza takatanga kuita seicho chiri apo taitenderera akati usabata izvo usatuka izvi ruoko rwashe ndakamhanya ndokufonera vanhu venyika yangu uye ndakafonera ndikati handikwanisi kuuya nomuparidzi uyu welutharen akati sei musingamiriri kusvika manzwa zano chairo rinobva kuna mwari sezvakaita hama Branham zvino unozoziva zvauri kutaura izvo zvazviri hama samhanyira kuti ndezvizvi momira munyatsowana zano chairo kubva kuna mwari uye nzvimbo dzose idzi dziri pano dzokunamatira vanorwara dzisina zvadzinoziva nezvamwari ndinotenda kuti kupodzwa kwakaiswa panheyo kuti unofanira kuuya kuna mwari kutanga womupa mwoyo wako uye wogeza upenyu hwako muropa rajesu kristu zvino mwari anozvishanda newe nokukupodza sezvatarwa nehama pamusoro pomudzimai mudiki waanga anamatira uko mutsvene wamwari maona muupenyu hwangu ndakakanganisa kazhinji ndakaita zvinhu zvakawanda zvandanga ndisingafaniri zvichida ndikararama nguva refu ndingakanganisazve zvimwe zvichida zvimwe zvacho zvichava zvigumbuso munzira yenyu oimba kuti munondiregerera ndaiverenga nezvaabrahamu pazvigumbuso zvaaiva nazvo kuti iye imiwe zvinhu zvaakaita akaadzika pana mwari uye akanyepa pamusoro pomukadzi wake uye nezvimwewo asi pakanyorwa nezvake muna varoma 4 hapana kutombotaurwa nezvokukanganisa kwake asi pakanzi abrahamu haana kukahadzika nokusatenda muna mwari asi akanga akashinga kukanganisa kwake kwose kwakakanganikwa zvinyorwa zvoupenyu hwake pazvakanyorwa kwake hakuna kana kutombotaurwa mhosho dzake hadzina kutaurwa hama ndinotarisira kuti kana upenyu hwangu pahuchaverengwa zuva iro kuti achadzima zvanguwo nokusafunga nezvazvo ndinotarisira muchadarowo mwari akuropafadzei
But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout like he said, "He took the fastest one to get the home run." There's nothing wrong in backing out, but remember to pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me,
the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have we had to fall back? Now we are not long ago.
Father, this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised high, higher, higher, than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That I have nothing with any other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, help us, Lord, that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the land.
Yes, Lord.
Hallelujah. When lost and dying, before the
yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Praise, 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 and praise, and thank you, Lord. Lord Jesus, we love you. We love you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
That's not right.
Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Hallelujah. Shall we stand, please? I want you to lift your hand and sing with me, I love you. Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, I love you.
Dai ndaigona kuona izvi chiitika pasi pose ndingati Ishere Gai muranda wenyu aende.